Tinotenda mangwanani ano neupo hwaIshe Mwari hunotanga shumiro dzemangwanani nekutipa mashoko kuti tinofanira kuteerera toremekedza pamberi pavo kuti vane chimwe chinhu chekutaura kwatiri. Ndine chokwadi chekuti vachaita izvo zvavakavimbisa. Vanogara vachichengeta shoko ravo. Uye saka tinotenda nekuungana pamwe chete tiri vapenyu zvino kurutivi rwuno rwaaziendana kuenda mangwanani ano, uye tichigona kunamata Ishe zvakare nekuungana pamwe chete nekunzwa kubva kwavari. Ndizvo zvikonzero tichiuya pamwe chete nekuda kwechinangwa ichocho chaicho. Zvino ndaita sekujuma hama Neville vasingazvitarisire nhasi nekuda kwechimwe chiroto chandakava nacho, izvo ndinotenda mune ini muzviroto. Ndinotenda kuti Mwari vanoshanda nevanhu nezviroto. Zvino ndakava nechiroto chisina kujairika usiku hwemarumwe zuro kuti ndakanga ndichifamba mujinga mechikomo, rimwe jinga rechikomo ndichienda kunzvimbo yekudyira kwandanga ndichifanira kuva nekudya kwangu kwemasikati. Zvino ndakacherechedza kuti pandakasvika pedyo nenzvimbo yacho vairidza mumhanzi, rimwe boka revanoridza vairidza mumhanzi nemavhayorini, zvino vachivaraidza vanhu vachidya havo. Zvino pane chimwe chinhu chandisina kufarira pazviri, saka ndakabva ndangopfuurira chinhu ichi. Zvino ndakasangana nemumwe munhu achikwidza chikomo, uye ndakatarisa, zvino vanhu vazhinji vaikwidza chikomo kuenda kunzvimbo iyi yekudyira, asi ndakaita sekubva pavari ndikadzokera kurudyi kana kuti kuruboshwe. Uye neimwe nzira zasi mumupata ndaikwanisa kuona tabhanakeri, ndakanzwa izwi remumwe munhu rakati, sangana nahama Branham panzvimbo yakati yakati yekuyambuka. Vari kuburuka muchikomo kumusoro uko, uye uvaudze zvinhu zvakati zvikati. Zvino ndakakasika kusvika pazambuko iri. Zvino munhu wacho paakauya, vaive hama Neville vakapfeka suti yavo yebrown, vakaita sekungoratidzika kwavakaita vagerapo mangwanani ano. Ivo ndokuti, hama Branham, kana muri kuzova muguta, vakati chingava chinhu chakanaka kuti muuye zasi nekuti hama Hank. Zvino munhu wega wandinoziva hama Hank ndihama Henry Carlson, tinovadaidza kuti Hank. Vakati vanogona kuzofunga kuti zvinoshamisa kuti hamuna kushanya kutabhanakeri zvakanyanya kana muri kuzova muguta, kana muri muguta kwemazuva mashoma. Ndakabva ndamuka, uye ipapo ndakaita sekunzwa manzwiro asinganzwisisike. Ndakanga ndisingadi kungosvika ndichipindira panguva iyoyo yevhiki kusvika ndabvunza hama Neville kana vanga vaine chimwe chinhu chakakosha chemangwanani ano kuchechi. Saka vaita nyasha senguva dzese, vakati uyai zvenyu. Saka ndokubva tangouya. Ndakavafonera masikati kwava kunodoka nezuro, ndikabva ndauya mangwanani ano zvisina kutarisirwa kana naani wedu zvake. Zvino ndinotenda kuti chingava chinhu chakanaka kutanga kwandiri kuti ndingoita sekukutsanangurirai zvimwe zvinhu. Ndiri pakufungidzirwa munhu asinganzwisisike chaizvo kune vanhu vazhinji, uye ndinoita sekusazvinzwisisawo ini pachangu zvakare, nekuti ndinoedza kutevera kutungamira kwemweya mutsvene nepedyosa pandinogona napo, uye zvinoita kuti tisanzwisisike muno. Tinoita zvinhu zvatinonyatsogara pasi toshamisika dzimwe nguva, kosei ndaita chinhu chakadaro, ndazomboita sei chinhu chakadaro. Uye ipapo unogona kufunga kuti waita chaizvo zvawanga usingafaniri kuita. Asi kana ukangova nekutsungirira, uye wova nekutenda, uye uine chokwadi kuti Mwari vakakutungamirira kuti uzviite, uchaona kuti zvinoshanda chaizvo chaizvo. Maona, uye nguva zhinji tinozviona, uye ndinoziva hama Neville vakazviona nguva zhinji, uye vatungamiriri nevanhu vemweya vanozvicherechedza. Yave nguva yakati kuti muupenyu hwangu yekuti kutaura chokwadi, kubva ndichitori mukomana handisati ndambonzwa kutungamirirwa chaiko kwekuti ndinofanirwa kugara muJeffersonville. Ragara riri dambudziko chairo kuti ndiedze kugara kuno. Chekutanga, mamiriro ekunze haabvumirane neni zvakanyanyisa. Chimwe chinhu, kunoita sekune kuderera kwemweya. Kana ukadzokera ukatarisa pane imwe nzvimbo pano, dai yanga isina kuparadzwa panguva yemafashamu, Pane tsamba inotaura nezvazvo yandaiva nayo pandakatanga kudanwa mushumiro pandakatanga kuenda uye hama George D. Akneni uye hama iva hama Graham Snelling hama Hawkins vane garaji repeturu muNew Albany uye vazhinji vevanhu vakasangana neni kunze kwenzvimbo diki yekunamatira yekuno uye vakatoti kana ndaizogara vaizokamura chikafu chevana vavo patafura kuti tivake tabhanakeri kuti vasazofanira kutakurwa kubva pane imwe nzvimbo kuenda kune imwe nzvimbo pandakanzwa amai vadiki vaya vaine mwana Juan akabatirira paruoko rwavo uye vakatakura mumwe Juan paruoko vachitaura kuti vangada havo kukamura chikafu chevana vavo patafura kuitira kuti tivake nzvimbo yavaizogara uye vachinamata zvakandiremera zvakanyanya kuti ndizvigamuchire saka hama George neni takauya pamwe chete ndokusarudza kuti taizogara kuti tivake tabhanakeri zvino tabhanakeri payakavakwa zvaigara zvichiita sekunge mangwanana ndakakumikidza tabhanakeri chiratidzo chakauya chakanyorwa uye chiri muibwe repakona apo zvino mweya mutsvene pawakati kwandiri iye haisi tabhanakeri yako maona zvino ndakabvunza kwaiva netabhanakeri yangu zvino wakandigarisa pasi nematenga ebhuruu akajeka ukabva wati ita basa remuvhangeri nezvimwe zvakadaro sezvamunoziva zvakanyorwa kunyange mumabhuku zvinhu zvese izvozvo zvakabatanidzwa uye rimwe zuva pandakanga ndichicheka huswa pachivanze kumusoro uko kunogara hama Hood zvino uye hambuya vangu vaigarapo panguva iyoyo ndakagara pasitepisi rekuseri kasitepisi kadiki kekare kekongiri kandaive ndakavakira hambuya vangu kanzvimbo kadiki aka uye vainge vakaita semuchengeti wechechi panguva iyoyo vachiichengeta zvino zvakangojeka sekukwanisa kutaura kunoita chero munhu inzwi rakataura neni rikati handimbofa ndakakuropafadza chero bedzi uchingogara muno unofanira kuzvitsaura kubva kuvanhu vako nenzvimbo ino zvinoka ini zvakangondishayisa simba kwerinenge vhiki kana kudarika zvichienderera nguva dzose chimwe chinhu chakandiyambira ibva enda kumadokero ramba uchienda kumadokero zvinoka ini zvagara zvichindinetsa uye zvinoratidzika sekunge nguva dzese zvino ndakanga ndatoti zvakajeka mupfungwa dzangu kuti vhiki rino ndanga ndiri kubhururuka kuenda kuTucson kwandaifanira kurodja nzvimbo kuti ndiveko muchando chino ndoisa vana kuchikoro kutanga muna Gunyana ndaiva nenzvimbo yacho paitova nenzvimbo yandakapiwa ikoko asi pane chimwe chinhu icho uye kana ndaenda chimwe chinhu chandinoda kutaura tisati tavaka imba iyi kumusoro kuno imba yemufundisi pairi zvino ndaisada kuvakira ipapo amai vemudzimai wangu vainge vachembera uye mudzimai akatombochema nezvazvo akati handingogone kusiya amai pano nekuziva kuti vachembera uye vanogona kushaya anovachengeta zvino ndakazvinzwisisa ndinonzwisisa ndeamai vake uye amai voga vaakambova navo kana vaachazombova navo saka ndakazvinzwisisa saka ndakanyengetera kuna ashe ndikati ishe nekuda kwekuti handifarire nzvimbo iyi ndikati ndiitei kuti ndigutsikane ndichaenda chero kupi kwamunoda kuti ndiende kubva chero kupi asi handingade kuchemedza mudzimai wangu kumubvisa pano kuenda munyika yaasingazive kusina munhu waanoziva iye zvakare ini wacho handipo nguva dzese zvisinei ingondiitai kuti ndigutsikane kuva pano naye uye zvino mai vake pavakatorwa zvino vakaenda mukubwinya zvino heko kusundwa kwouya zvakare munoona zvino kwekupfuurira mberi handizive zvekuita zvino rimwe zuvapo dzidziso iyi yakanga yatangwa nehama kwese kwese ndakamira kubva papurupiti pandakapedzisira kunge ndiri pano ndikakuudzai kuti handaizova mumunda wokuvhangera chero bedzi izvozvo zvaiitika naizvozvo hama dzakagadzirisa zvose izvozvo zvakanakisa zvose zvakagadziriswa mumaawa 24 zvese zvakanga zvatopera zvino zvinondivhurira munda wekuvhangera zvakare handizive zvekuita handizive kwekutsaukira ndakakumbira ishe chiratidzo ndikavakumbira kuti vandiudze zvekuita asi vanongondirega ndigere zvino usiku wapfuura pandakaendesa vana vese mudzimai wangu navose kubva pamba ndakaita mhiko kuna ishe mwari zvino ndakati kuna ishe mwari kana mukandiropafadza munzira yandinoenda nayo ndichakushumirai asi muchatondiratidza kwekuenda uye nemafambiro acho uye nezvekuita saka ndakazvikumikidza kunashe neshumiro nezvose ndakazvikumikidza kunashe ini ndikati chero kupi kwamunovhura chero chii chamunoita ndichafamba munzira iyoyo kusvikira magadzira nzira ndichaenderera mberi sezvandiri kusvika magadzira nzira uye ndakavakumbira kuti vanyatsozvijekesa kuti ndisanyengedzwa zvino nekuti ndinotenda zvechokwadi kuti tiri pamharadzano yechimwe chinhu chiri kuda kuitika ndazvinzwa zvichiprofitwa mangwanani ano pano nahama Neville kana kuti vachipa zvokuti ndaziva kuti changa chiri chiprofita chavanga vachitaura nezvacho zvino naizvozvo ndakunyengetererai mose uye ndinodawo kuti mose mundinyengetererewo kuti mweya mutsvene unditungamirire chaiko kwandinofanira kuenda zvandinofanira kuita kuti ndisazokanganisa unoona kazhinji vanhu vanofunga kuti chipo chechiprofita kuti mwari vanongoti ndichakusimudza pano apa nokugadzika zasi apa zvino chingoenda necheuku chaiko zvino havakuudze zvinhu zvose izvozvo kana vakazviita zvinokutenda kunokunda ndekupi kwaunako maona unoona iwe vanokuita kuti umire wega kupfuura chero ani zvake maona imi mose munogona kuya kwandiri mokumbira zvimwe zvinhu uye havasati vambokundikana nazvino kunze kwekuti vanokupai mhinduro ndizvozvo chaizvo hongu asi ndinogona kuvakumbira zvinhu zvangu pachangu uye nguva zhinji vanongondisiya ndakadaro munoona hongu ndirega ndichipfuurira mberi ndonopinda mazviri ndine zvinhu zvandinofanira kuzviwanira maitirwo azvo pachangu uye nesarudzo dzandinofanira kuita uye iyi ndiyo yakakosha yacho zvekuti handikwanise kunyatsoziva kusvika ndava nechokwadi chokuti ndivo vari kutaura kwandiri uye ini havambondipa chiratidzo vanongondisiya ndakadaro saka ndakangogara senherera tingati mangwanani ano ini handizive nzira yekutsaukira kwairi saka ndakazvikumikidza kuna she ndakanzwa kuti ipapo mukurota kuti ndaifanira kudzoka kuno kutabhanakeri ndobatsira hama nevho kusvikira chimwewo chinhu changoitika munzira saka ndichange ndiripo ndabvunza hama nevho nguva shoma yapfuura kuti chechi yanga ichifambira mberi zvakadii zvino vati zvakanaka uye saka ndanzwa kuti muchiine zvipo zvemweya nezvimwe pakati penyu zviri kushanda zvipo zvekuprofita uye nekutaura nendimi nekududzirwa kwendimi zvatichangobva mukunzwa nguva shoma yapfuura uye zvinhu izvozvo zvinosimudzira chechi uye zvikuru asi ndafunga pamwe manheru ano ndingadaro kana hama neville kana mweya mutsvene ukasanditungamirira kune chimwe chinhu chakasiyana manheru ano ndinoda kuva ne imi mose musati maenda mangwanani ano nyorai mubvunzo uye mouyisa apa mumwe mubvunzo uri mupfungwa dzenyu kuti tizive kuti chechi iri kufungei ndiyo nzira ine vafundisi yekuziva nayo zviri pamwoyo yevanhu uye mumwe nemumwe wenyu ane mubvunzo unyore ugouyisa kumusoro kuno kana musina bepa rekunyorera mangwanani ano zvino unyorei manheru ano nekukurumidza saka ndinoda kuva nenguva yakawanda yandinokwanisa pairi kuti ndigoitarisa uye nokukupindurai nemagwaro zvino kana ishe vachida kana kuri kuda kwamwari ndakataura chirevo pano kasirikare kuti ndinoda kutaura kwamuri pamusoro pezvisimbiso zvinomwe zvekupedzisira zvemuna zvazvakazarurwa zvino kana isu handina kukwanisa kuenda nzira yese nezvisimbiso izvozvo gore rino nekuti zvinotora kubva pachitsauko 6 chazvakazarurwa kusvika muchitsauko 19 kuti tipedze zvisimbiso izvozvo zvino 3 kana 4 zvacho zvekutanga zvaikwanisa kupindurwa muusiku humwe ndinofunga chisimbiso chega chega uri usiku humwe zvino kana tikanzwisisa munoona patinogumira pabhuku iroro chairo razvakazarurwa uko chechi yakatorwa kumusoro mukubwinya zvino kumwe kwaro kwese riri kushanda nemajudha kwete nechechi zvachose riri kushanda nerudzi rwemajudha nekudaro tinofanira kudzika zasi kubva pakubvutwa kwechechi uye totora tinoona pano zvinoitika munguva yezvisimbiso izvozvo nenguva yechechi yemarudzi chechi ichinge yaenda uye nerudzi rweisraeri zvinodzokera kumashure uye zvounza israeri kubva panguva yayakabva navo kusvika kunguva yechizvino uno namesiya anouya pavanogamuchira mesiya zvino mazvinzwisisa here chechi inotorwa kumusoro mwari vakatanga vashanda nechechi mazera ekereke takazvitora izvozvo zvino chechi inotorwa kumusoro mukubwinya mweya mutsvene wobva wadzokera kunotora israeri serudzi uye woiunza zasi kusvika apo mabiko emuchato achienderera mberi zvino wobva wavadzosa zvakare pakupera kwenguva iyoyo ndichava nebhodhi rangu dema uye ndokwanisa kuzvidhirowa nekuzvidzidzisa kana nguva yasvika zvino ishe vanodzoka nemwenga uye israeri inomuona uye ichava nguva yakadini zvino tisati tanyatsobatanidza nemazvo izvi pamwe chete pane chidzidzo chikuru chinogumbutsa kuvadzidzi vebhaibheri nevazhinji nevadzidzisi zvichidzika nemuzera uye vanhu vechurch of christ neavo vari kuuya kuzonzwa izvi ari iwo mavhiki makumi manomwe adhanieri tine hatikwanise kuenderera mberi muna zvakazarurwa kusvikira tabatanidza mwenga neisraeri pamwe chete nemavhiki makumi manomwe adhanieri uye zvichida kana mwari vachitendera kuitira kuti kana vakazotaura neni pamberi apo kutaura pamusoro pemamwe mavhiki makumi manomwe aya kana kuti kwete mavhiki makumi manomwe asi zvisimbiso zvinomwe zvekupedzisira. Zvino svondo inotevera ndichaedza kutora mavhiki makumi manomwe aDhanieri, svondo inotevera Ishe vachitendera. Uyezve zvinozozarura nzvimbo ipapo kana vakatitungamirira kuti titange pane zvimwe. Zvakanaka, tichazoziva kubva ipapo zvichienda mberi. Hama Nevo neni tichange tichishanda pamwe chete pazviri uye tichiita zvese zvatinogona kuti vanhu vabatsirike. Zvino tichidzokera kumashure nguva nenguva tinonamatira vanorwara, tinogara tichifara kuzviita. Uye pamwe ndichazviita musangano wega wega kana vanhu vachirwara ndovanamatira. Handishuvire kuva nekumwezve kunzvera zvakavanzika. Munoona zvino hezvino zvinoitika. Ndakaedza uye ndinoziva kuti ndakaita zvinhu zvisirizvo, asi ndakaedza kugara pedyo zvakakwana naMwari nguva dzose pana Mwari. Ndiwo maitikiro aiita zviratidzo izvi kuti zvaiitika sei. Kunyange vanhu vairasikirwa nezvinhu vaindifonera vondikumbira kuti ndinonamata kunashe, ndinobvunza kuti zviri kupi. SaJese akarasikirwa nemanyurusi uye vakomana ndokudzika kunotsvaga muprofita, uye akavaudza apo manyurusi akanga adzokera kumba nezvimwe zvakadaro. Izvozvo zvakanaka chose, asi zvinosvika pazvinozonyanyisa vanhu vakawandisa, kwete munharaunda seino chete, zviri pasi rose. Munoona, saka zvinongosvika zvinoita kuti ndirambe ndakaderera, uyezve zvoramba zvakakuisa pakusungikana nguva dzose. Kudzamara zvasvika panzvimbo, uye ndizvo zvakakonzeresa kuti hama dziite kuti dzidziso itange yavaiti ndiri Ishe Jesu Kristu vari munyama. Uye tinoziva kuti izvozvo zvaizongobvarura shumiro yose kuita zvidimbu, zvounza kuzvidzwa pana Kristu uye nezvose maona. Saka ndicho chikonzero ndakatozovapa kuzunguzwa kukuru, kuzvimisa pakarepo, kuti vaziva kuti izvozvo zvaiva zvisiri zvaMwari, zvaiva zvadhiabhori. Maona, uye vanhu vakanaka, uye zvakaratidza kuti vanhu ivavo vakazvarwa patsva nemweya waMwari, nekuti pavakaona chokwadi nemagwaro vakadzokera kuna Mwari chaizvo. Munoona, pakare ipapo. Saka zvakaratidza kuti ndiSatani aedza kuita chimwe chinhu nevanhu vose vakanga vane umwari, vanhu vechiKristu. Uye zvakaita kuti vazhinji vavo vati kwandiri, hama Branham, tava neruimbo rwakawanda mamuri zvino kupfuura zvataimboita. Nekuti munoona chii, nechipo chandakapiwa naMwari ndaigona kuita zvakadii nacho. Ndaikandira nyika yese patsoka dzangu, kana kuti vanhu yatinoti isu nyika, haisi urongwa hwenyika kunze kuno mamarara anopiswa nezvimwe zvakadaro. Ndinoreva maKristu mutendi wechokwadi, ndivo vacho ruomba rwe. Tinotaura nezvenyika, tinoparidza nezvevanhu vakazvarwa patsva, ndivo vatinotaura nezvavo kuve nyika. Asi ngori munhu wese kunze kuno vane tsvina nemarara vatiri kurarama nawo munyika, ava vanongova guruva renyika riri kudzokera kwarakabva. Ndiri kutaura pamusoro pemaKristu akazvarwa patsva, vanhu vari maKristu echokwadi. Ndakamirira mumwe munhu kuti asvetukire pandiri zvakare nezvechimwe chinhu. Mumwe munhu akauya kwandiri kasiri kare ndokuti pfungwa yacho chaiyo yaKristu achipfira pasi nemate ake uye ndokugadzira chidhaka ndokuchizorera mumaziso emumwe munhu, ndokuti huyanga netsvina zvakadii kuti asvipe nemate ake kubva muromo make, zvainge zvisina utsanana zvakadii kupfira muvhu nekugadzira chidhaka chevhu oisa pamaziso emunhu. Ine ndikati, asika akadzoka ave kuona. Munoona, ndizvozvo. Uye munhu mumwe chete iyeye akavhura musasa wevanhu vasina kupfeka kumusoro uko pedyo nekumba kwangu, munoziva chidziva chekutuhwina. Zvino murume iyeye akawanira mumwe nemumwe wevana vake tikiti kuti vaende zasi ikoko, uye vonotuhwina muchidziva ichocho. Uye iye nemudzimai wake vanoendawo zvakare muchidziva ichocho. Ndiregererewo hanzvadzi dzangu, asi ikoko madzimai arimo imomo achituhwina vangangoita zana vavo kana maviri zuva nezuva. Madzimai tsvina yose iyoyo nezvinhu, madzimai nhasi vachishamba mumvura imomo, uyanga ihwohwo netsvina iri mukanwa mavo uye vachiimedza nekuipfira, ndiri kungoda kuti andisvetukire. Munoona, vakati dai Kristu airarama nhasi, vangadai vakaita kuti asungwe pamusana pechinhu ichocho chisina kuchena. Ko, munoti kudini neizvo? Ndine chokwadi chekuti muri kubata zvandiri kureva. Vanopinda chaimo mudziva iroro, uye vazhinji vavo vane zvirwere, njovhera, chinzonono nezvimwe zvose imomo chaimo, uye uchingozvipfira nemumuromo mako uye nezvimwe zvese saizvozvo, nekugeza imomo saizvozvo. Saka ihwohwo hutsanana naika. Saka ini zvangu, zuva rino ratiri kurarama mariri, hama hanzvadzi, yave nguva yekuuya kwaShe, uye chechi ine tariro imwe bedzi, uye ndiko kuuya kwaShe. Zvinoka, handikwanise kumisa zvinhu izvozvo, hapana chikonzero. Bhaibheri rakafanira kutaura kuti zvaizova pano, handikwanise kuzvimisa, asi ndinoda kuti izwi rangu rirekodwe kudenga kuti ndaizvipikisa. Kana nguva yekutongwa yasvika, ndaizvipikisa. Ndichiri kutenda kuti Bhaibheri iri ishoko ramwari zvino hapana chimwe chinhu munyika chinopesana naro chinogona kurimisa asi bhaibheri iri pano iri ndiro chokwadi iri ishoko ramwari saka zvino ngatimbomisa ingarava yedu uye tomira kwechimuvana pamahombekombe ane runyararo enzvimbo yezororo uye tinogona kusimudzira mangwana kune imwe nzvimbo asi ngatimbomisa chikepe zvino uye toteerera kuizwi rababa vedu vekudenga sezvavangataura kwatiri kubudikidza neshoko ravo ratinovimba naro nhasi iye manheru ano zvino mugadzirire chero mubvunzo mudiki wamungava nawo zvino kwete chimwe chinhu chinozokanganisa mumwe munhu kana ukaita izvozvo zvino izvozvo handingambopinduri iwoyo pakutanga kwacho munoona asi iwe chimwewo chinhu woti saka zvino ndikaita chimwe chinhu ko mwari vanoti tinofanira kuzviita here kana kuti munoziva mibvunzo midiki iri pamwoyo penyu kana kuti tine zvipo zviri kushanda nesu ama Branham zvino tinofanira kuzvishandisa nenzira iyi here kana kuti nenzira iyo kana kuti chii chatinofanira kuita chimwe chinhu chandinogona kukupindurai ndichidzokera mumagwaro munoona nyorai chimwe chinhu chidiki ndingafara uye kana pasina zvino ndichangotora chimwe chidzidzo chezvimwewo uye ndokuparidza zirai manheru ano ishe vachitendera ino isvondo uye ndanga ndiri svondo yapfuura ndakatanga kuenda kwahama kobo zvino ndakanzwa bhero rechechi ino richirira ndichibva ndangofamba ndichikwira nekudzika muchivanzi ndakatadza kuzvibata ndizvo zvoga ndakakunzwai saka ndatozongouya zasi kuno saka zvino ngatingokotamisei misoro yedu zvino tigotaura nemusiki wedu uyezve neshoko remunamato pane here chero ane chikumbiro chakatsaurwa ingosimudzai maoko enyu mungotini ingochizivisai mwari vanoziva zviri pamwoyo penyu zvino chingochengetai chikumbiro chenyu mupfungwa dzenyu mwari vatsvene-tsvene imi makasika matenga nenyika neshoko remuromo wenyu nemifungo yepfungwa dzenyu tiri kuuya muupo hwenyu kubudikidza najesu kristu ishe wedu kuzokupai kutenda nekuda kwezvose zvamakatiitira uye tinotenda zvikuru kwamuri ishe mangwanani ano kuziva patakamira kuziva nzvimbo yatiri mangwanani ano uye nenhoroondo yenguva uye neremangwana riri kuuya tichiziva nhasi kuti nenyasha dzamwari kuti takasukwa muropa repakarivhari kuti takagadzirira nekutenda mumwoyo yedu kusangana naye kana akanzi auya nhasi tinofanira kuti kunyange hazvo uyai ishe jesu uye tinoona chivi chichiungana kusvikira zvaita sekunge nyika iri kudzedzereka pasi pesimba rechivi kuti kunwa nekutamba njuga nekuraradza nekusasimira uye mwari uyanga hwacho netsvina nekusviba kwevanhu uye kuti ivo dai vakangokwanisa kucherechedza ishe ko vanhu ava vanopfeka saizvozvo mutuhembe tudiki diki tusina umwari uye vachibuda kunze uko mumugwagwa vanocherechedza here kuti havasi chinhu kunze kwetumbuyu neguruva zvokuti pamwe mune rimwe vhiki tumbuyu utu tuchange tuchidya mutumbi iwoyo wavari kurumbidza vanocherechedza here kuti uchadyiwa nemakonye uye mweya wavo uchange uri muna zienda nakuenda usina mwari usina kristu usina tariro wakanyura mukupererwa kwakadzama wozongotsakatiswa zviri nyore pakuuya kwake mwari tipewo mazwi eyambiro kuti tiyambire mweya wese nezvenjodzi iyi yavari kusvika kwairi ivaiwo nesu nhasi tipewo mashoko euchenjeri sezvakambotaurwa nasoromoni muna muparidzi kuti tigova vavaki vakachenjera kuti tigova vafudzi veungano ino uye tinonamata ishe kuti apo patiri kutsvaga mazwi ekutaura kuti azova humhizha huchabata mwoyo une chaunoda chikuru pano mangwanani ano hatina kuuya nekuungana pasi pedenga rino rinopisa nhasi kuti tizongoonekwa asi tauya pano nekuti tinokudai zvakare nekuti tiri kushuva kunzwa kubva kwamuri muri mudiwa wedu watinoda uye tinoshuva kunzwa mashoko kubva kwamuri tinotenda nezvatakatonzwa zvicharamba zviinesu kwenguva refu zvinotipewo mugove wamuinawo wedu nhasi patiri kupfuurira nekumirira pamuri tinozvikumbira muzita rajesu uye nekuda kwake amen zvino zvave
Again, I have spoken to you this morning by my handmaiden to warn you again, prepare to flee the wrath to come. To look unto me, the true and the living God, the strength and the salvation of your soul, the healing of your body, all lay in my hand. And I'm willing, I've come down this morning and abide in your heart and dispense to you these heaven-sent gifts that I'm sending out to my throne to confirm my work and this the closing out of the dispensation of the course of time. But this is the time to turn your hearts to me, because I am a jealous God. I require your wholehearted worship, your wholehearted reverence. I desire your love, and I desire your faith, and I will be satisfied with nothing else than a wholehearted surrender. I desire to anoint some of you with spiritual gifts, but yet you have turned your hearts away from me because you have been fearful of the things that I would disclose to you, and the things that I would use of you to reveal my will and my way to lead my people. Look unto me, the true and the living God, and cast out this demon of fear out of your heart, and let my gift of love come in, and fill you with my fullness, grace for grace, because I have desired you with great desire. And I will confirm my word in your heart, and in your mouth and in your hand, if you return to me the true and the living word. Thus saith my spirit. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Amen.
We are grateful for these exaltations.
Tinotenda nekusimudzirwa uku kunobva kumweya. Kunotiudza nekutiyambira kuti titarise mashoko. Zvichida Mweya Mutsvene uri kuzotaura kwatiri nhasi. Uye hatizive izvo zvaakatichengetera. Asi tinoziva kuti panofanira kuva nechimwe chinhu chaachaunza. Pamwe pane mubvunzo uri mupfungwa dzako waachazotaura kubudikidza nemo. Anogona kuutaura kubudikidza nemharidzo mangwanani ano. Anogona kuutaura nhasi manheru pashumiro. Iye pane imwe nzvimbo nhasi ari kuedza kuita sekunge kuyambira mumwe munhu kuti abate mashoko acho. Zvino kuti tivhure kushoko rakanyorwa, ngatiendei mubhuku raExodo kuitira chidzidzo cheSunday School. Mune shumiro yerubhabhatidzo here? Kwete, shumiro yerubhabhatidzo na 6 masikati ano. Ngatiendei kuchitsauko 17 chaExodo. Uye titange nendima 5 ndinotenda kudaro. Ndima 5 ne 6 dzechitsauko 17 chaExodo. Zvino Jehovha akati kuna Mozisi, tungamira pamberi pevanhu. Zvino uende nevakuru veIsraeri. Uye netsvimbo yako yawakamborova rwizi nayo, itore muruoko rwako uende. Tarira, ndichamira pamberi pako padombo riri muHorebhu, uye ucharova dombo iro, uye mvura ichabuda pariri kuti vanhu vagonwa. Zvino Mozisi akaita saizvozvo pamberi pevakuru veIsraeri. Zvino, kana ndikadana chidzidzo chidiki ichi cheSunday School, ndinoda kutora ichi semusoro wenyaya wechidzidzo chemangwanani ano. Mvura inogara iripo inobva mudombo. Tinoziva kuti Israeri munhoroondo yagara iri muenzaniso wechechi. Nekuti Israeri yakanga iri vanhu vaMwari kusvika vabuda muIjipita. Zvino vakazova chechi yaMwari nokuti vainge vakapatsanurwa kubva kune imwe nyika yose. Zvino kana takapatsanurwa kubva kune imwe nyika yose, tinobva tava chechi. Asi chero bedzi takangovhengana neimwe nyika yose, zvino hatisi muchechi. Zvino ndinoimba kuti zvinonyatsodzika, zvonobata nzvimbo yazvo. Munoona, hatisi chechi kusvikira tapatsanurwa kubva kunyika. Kuzvipatsanura pachedu, tobva pakati pevanhu vane tsvina, torega kushanda navo, uye tosave vagoverani nezvivi zvavo. Musazvibatanidza nevasingatendi, asi zvipatsanurei pachenyu kubva kuzvinhu zvenyika. Zvino Israeri payakanga iri muIjipita, vakanga vari vanhu vaMwari. Zvino pavakadanirwa kunze, kana kuti kuva neExodo vachibuda, vakabva vachizonzi chechi, nekuti ndipo pavakazvipatsanura kubva kune imwe nyika yose. Uye shoko chairo rekuti chechi rinoreva vakadanirwa kunze, Exodo, kubuda kunze. Mumwe nemumwe wedu semaKristu takava nekubuda muupenyu hwedu. Takava nenguva yatakadanirwa kunze kubva pakati peshamwari dzedu, kudanwa kubva pakati pevanhu vatakamboyanana navo, uye tikava vanhu vakasiyana. Kufamba nevanhu vakasiyana, vaiva nemaitiro akasiyana, uye vachitaura nenzira yakasiyana, yaiva Exodo muupenyu hwedu. Enzaniso wakanaka kwazvo watakapiwa neIsraeri apo vakadanirwa kunze naMwari, vakava neExodo, ndokubuda kubva pakati pevanhu venyika, ndokuva rudzi rwakapatsanurwa kuna Mwari, vanhu vakasiyana. Vakafamba pasi pemimvuri yechigaro chetsitsi, vakararama pamwe nekufamba neshongwe yemoto huru, uye Mwari vakavaunza kubva muIjipita kuenda kunyika yavakanga vavimbisa. Uye muExodo iyi vakapiwa mutungamiriri wemweya, mutungamiriri aive Mozisi, muprofita mukuru akazodzwa, aive murume mukuru. Akanga ari munhu ane umwari, akaberekwa aine umwari. Mwari vakamudana kubva kuna amai vake. Kunyangwe nguva iyoyo isati yasvika, Mwari vakamugadza nyika isati yavambwa, kuti ave mutungamiriri kuchizvarwa ichocho, kuunza kubuda uku kuvanhu. Pano imwe nguva yapfuura ndakataura kuvana vaduku pano mutabhanakeri, uye ndikava nekamharidzo kaduku kavo, uye ndikataura kana kupa mufananidzo mudiki wekuti Jokebhedhi akanamata sei iye naAmuramu baba vaMozisi, nezvekuita chimwe chinhu pamusoro pekudzikinura vanhu. Zvino Amuramu akaona chiratidzo chaMwari vamire, kana kuti mutumwa akanongedza nechekuchamhembe ndokumuudza zvaizoitika. Zvino Mozisi mudiki akaberekwa, uye havana kutya mirayiro yamambo kana kutyisidzira. Vaiziva kuti Mwari vakanga vakaisa ruoko rwavo pana Mozisi, uye zvikabva zvaringana. Ndizvozvo chaizvo. Zvisinei kuti mambo akati chii, zvakataurwa nemasimba ezvematongerwo enyika, zvakataurwa nechero chimwe chinhu, vaiziva kuti Mwari vaiva noruoko rwavo pana Mozisi. Saka havana kutya kumuregedzera pakati pemakarwe chaipo, paainge akatofuta ose nevana vaduku vechihebheru apo vainge vavapa kunze uko kumakarwe kuti adye. Asi zvakadaro, Mozisi akaiswa muareka duku chaimo ndokutumirwa chaipo pakati pemakarwe chaipo pakati pavo, nekuti hapana chavaitya. Vaiziva kuti Mwari vaiva noruoko rwavo pana Mozisi. Saka zvino kana tikangoziva chinhu chimwe chete ichocho, kuti mutungamiriri wedu mukuru, Mweya Mutsvene, Mwari vakamutuma, uye ndiye mutungamiriri wedu. Uye zvisinei kuti nyika inoti kudii, uye kuti vanokusekai nekuita jeneni zvakadii, tinotevera mutungamiriri wedu. Mwari vakatumira Mweya Mutsvene kuti uve mutungamiriri wedu. Maona, kwechinguvana, uye nyika ichazondionazve, asi imi muchandiona, nekuti ndichava nemi kunyangwe mamuri kusvika kumagumo enyika. Saka mutungamiriri wedu mukuru anesu, Mweya Mutsvene. Zvino tinofanira kutevera mutungamiriri uyu, uye toita chaizvo zvaanotitaurira kuti tiite. Uye mutungamiriri uyu haambotibvisa munzira, achatichengeta tiri munzira yemagwaro nguva dzose. Asi haambofa akaenda kune rimwe divi nekuda kwechimwe chinhu, uye divi iri kuendera chimwe chinhu. Acharamba akananga ari munzira chaimo yemagwaro. Zvino Mozisi aiva negwara raifanira kutora Israeri, uye obva atevera achiyambuka Gungwa Dzvuku, mhiri kweJorodhani chaiko, kunopinda chaiko munyika yechipikirwa, kupfuura chaimo nemurenje. Aisava Mozisi akabuda mumutsara, vaisava Mwari kunze kwomutsara. Vanhu ndivo vaiva kunze kwomutsara, zvakakonzera dambudziko. Saka ngatifungei pamusoro pezvinhu izvi zvino. Ndiregererewo. Mozisi semutungamiriri akazodzwa pakupedzisira paakaratidza kuvanhu kubudikidza nezviratidzo nezvishamiso izvo Mwari vega vaigona kuita. Akaita zviratidzo izvi nezvishamiso pamberi pevakuru veIsraeri nepamberi peIsraeri kusvikira vagutsikana kuti Mozisi uyu ndiye aiva muzodziwa aifanira kuvabuditsa munyika iyi kuenda kunyika yakanaka iyo yavakanga vavimbiswa. Zvino pavakaona zvinhu zvikuru izvi zvakaitwa naMozisi muzita raMwari, vakabvuma kumutevera, uye akavabuditsa nokuvatungamirira nemugungwa dzvuku. Vakayambuka vaiva pavhu rakaoma uye nemurwendo rwemurenje, runoreva nguva yekuedzwa. Kana munhu agamuchira Kristu semuponesi wake, zvinhu zvese zvinenge zviri pachena. Asi murume uyu asati apinda murubhabhatidzo rwemweya mutsvene, munhu uyu anofanira kutanga ava nedanho rekucheneswa. Anofanira kuva nenguva yekuedzwa muupenyu hwake. Imi mose makava nayo. Akava nenguva yekuedzwa iyi. Mwanakomana wese anouya kuna Mwari anotanga apinzwa pamarwadzo, anorangwa, anorohwa. Uye kana tikatadza kutsungirira kurangwa, zvinobva zvaratidza kuti hatisi vana vaMwari. Tiri vana veupombwe, hatisi vana vaMwari. Bhaibheri rakadaro. Asi kana tikakwanisa kutsungirira pakurangwa, tichiziva kuti zvinhu zvose zvinoshandira pamwe mukunaka kune avo vanoda Mwari, zvino tiri vanakomana nevanasikana vaMwari. Zvino vanotisimbisa nemweya mutsvene kusvikira pazuva rekudzikinurwa kwedu. Munoona, ndiko kurangwa, kumanikidzwa, chinhu chatinopfuura nemachiri. Zvino Israeri semufananidzo wemunhurono yaifanira kutora kurangwa uku. Zvino pavakanga vari zasi kuIjipita uye Mwari vakatuma Mozisi, zvino akatambanudza tsvimbo nhata neinda ndokuuya pasi, akatambanudza akananga kuzuva iro ndokuvira, akaitambanudza pamusoro pemvura uye dzikashanduka kuva ropa. Handiti Israeri yakanga iri muKenani uko muGoshen ichingova nenguva inobwinya, zuva harina kuvira, matenda haana kumbovarova. Handiti vakanga vachingova nenguva inofadza kwazvo. Sezvawakangoita pawakatanga kuponeswa, zvose shiri dzaiimba zvakasiyana uye munhu wose aitapira uye ini zvangu. Zvinhu zvose zvainge zvakangonaka kwazvo pawakaponeswa kutanga. Ndokuzouya nguva yekuedzwa, kurangwa, nguva yekucheneswa uchizvichenesa pachako kubva kuzvinhu zvenyika, kuisa parutivi zvinorema zvinokunetsa zviri nyore. Iwe murume wakatorega kuputa kwako, ukarega kunwa kwako, ukarega kuenda kwako kuimba yekubhejera, mapati ako emakadhi eusiku hwose. Zvinhu zvose izvozvo wakatozvichenesa kubva kwazviri nekutenda muropa raJesu Kristu uchizvinatsa pachako. Imi vakadzi makatorega vhudzi renyu richikura, mukarebesa marokwe enyu uye nekuita zvakasiyana nezvamanga muri. Nguva yekucheneswa. Nguva zhinji vaipanduka uye vodzokera. Zvino haasi mwana waMwari, munoona. Mwana waMwari anotarisa akananga kuKarivhari uye anoziva kuti zvakatomunakira iye. Saka zvino danho iroro renguva ndipo pakauya kuwa kukuru muIsraeri. Panguva iyi yekuungana kukuru, vanhu vakabva vatanga kuwa kubva kune rumwe rutivi kuenda kune rumwe. Zvino muhurukuro yavo, manje tinoshuva hedu dai tanga tiri zasi iko kuIjipita, mweya yedu yave kufinikana nechingwa chakareruka ichi. Nemamwe mashoko, kana ndaizozvitora munhoroondo, zvino ndizvo zvavakataura. Zvino muzuva ranhasi zvaizova kuti manheru echitatu chega chega musangano wemunamato, svondo yega yega mangwanani todzokera kuchechi, chii chatinonzwa? Zvimwe chetezvo, muparidzi anosimuka oparidza, nzii yotodzokera hedu. Munoona, zvino unenge uchingoenda semutoro webasa, hausi munamati. Munamati anoendako kunonamata, kuzviratidza pamberi paMwari wake, kurumidza Mwari nekuda kwerunako rwavo, kushoko rose anobatirira pariri. Zvakangofanana nevari murudo, kana waifambidzana nemusikana nekuti waiziva kuti mutoro webasa, kana kuti waifambidzana nemukomana pawainge uri wechidiki. Amai vari kuda kuti ndidanane nemukomana uyu, asini anondishota kwazvo. Hapana chaunowana kubva pakuuya kwake kuzokuona. Kana kuti kana zviri zvimwe chetezvo pamusikana kumukomana wacho, kana mukomana kumusikana, unofambidzana naye anokubhohwa. Amai vari kuda kuti ufambidzane naye nekuti imhando yemusikana anofarwa naamai. Munoona, zvinokubhohwa, hapana cherudo apa. Asi hauna basa nazvo, haudi kugeza, haudi kuenda kunomuona musikana uyu. Uye ndicho handiti chinhu chakaipisisa. Zvino kana mukomana uyu achiuya kuzokuona ini zvangu, unongoshuva kuti dai akakurumidza uende kumba. Ndizvo zvimwe chete zvazviriwo paunoti sei achiparidza nguva yakareba kudaro. Ko, zvinhu zvese izvi ndezvei nezvese? Munoona, hausi murudo. Asi kana ukanyatsobatirira pashoko rimwe nerimwe sekupiwa kwamaita yambiro nemweya mangwanani ano. Unoona? Kubatirira pashoko rese zvinogona kunge zviri izvo zvaanga achitaura nemi nezvazvo. Kubatirira upenyu husingaperi, shoko rese ramwari, mufaro kuenda kuchechi pasi pechero mamiriro ezvinhu, kunyange kukapisa, kukatonhora, kwakatosiyana, kunyange vanhu vachikakavara, vachibhoma chero zvipi zvavari kuita. Unongova mufaro kunzwa shoko rashe. Ipapo wava murudo zvino naKristu. Munoona, unoda kuenda kuchechi. Manje kamudiwa, ona ava mangwanani esvondo zvakare, ndofunga regati ngogeza edu apfana vatidzikeko ini zvangu zvinobhohwa izvi. Munoona, hausi murudo. Asi kana uri murudo chaizvo, haugone kumirira kusvika svondo mangwanani yauya. Uri kutoda kudzika zasi ikoko navo, uye tinotora uye nekuenda. Vanhu vamwari havambokubhohwa. Handiti ihama nehanzvadzi, sezvandaimbotaura kuti munombandana semanyuche mapfunde pamangwanani anotonhora. Iwo haanyi kuduki, anongogara pamwe chete, munoziva akanamatirana zvakasimba. Zvino uku kutaura kwakakwasharara, asi kuku kuedza kukuzivisai zvandiri kureva. Munoona, munobatana pamwe chete uye kukawedzera kutonhora, ndipo paanowedzera kubatana. Uye ndiyo nzira yazvinofanirwa kuva kwatiri. Uchiwedzera kutonhora, kana shamwari dzepanyika dzakusiya, zvakadaro chitobatirira zvakanyanya kwaari. Iye madiro atinoita mumwe nemumwe hazviisi nekuti tiri mumwe munhu, asi ndiKristu ari mune mumwe nemumwe watinoda. Munoona, ndiMwari vari matiri isu sevanhu vatinoda. Zvino tinoda kuuya pamwe chete taisimboimba rwiyo rwekare. Ngachiropafadzwe chisungo chinosunganidza mwoyo yedu murudo rwechiKristu. Uyanana kwepfungwa dzine ukama zvakaita seizvo zviri kumusoro. Munoona, uyanana kwepfungwa dzine ukama zvakaita seizvo zviri kumusoro. Pamberi pechigaro cheushe chababa vedu tinodurura minyengetero yedu yakaperera. Kutya kwedu, tariro dzedu, zvinangwa zvedu zvimwe chete, nyaradzo dzedu nekufunganya kwedu. Maona, hongu changamiri, kana mumwe akaropafadzwa tose tinofara nekuda kwazvo. Kana mumwe akasuruwara tinosuwa pamwe naye. Isu tose tinoda kuva pamwe chete. Zvino ndiyo nzira yatinofanirwa kuva. Uye ndiyo nzira yaifanira kunge iri Israeri. Asi zvakave mutoro. Oh, chingwa chekare chakareruka ichi, chingwa chengirozi. Asika, tine basa rei nezvechingwa chekare chakareruka ichi? Mweya yedu inofinikana nezvinhu izvi, uye zvese hazvina kunaka. Uye mana iyi yekare inodonha usiku wega wega. Handiti tingasva yedu tawana gariki neriki kubva kuIjipita. Munoona, mwoyo yavo yanga isina kugadzirira rwendo. Uye kana murume kana mukadzi akatanga kunyunyuta nezvekuenda kuchechi, vanoneta zvikuru nekuenda kuchechi. Havasati vagadzirira rwendo. Izvozvo, pane chisina kumira zvakanaka pane imwe nzvimbo. Kana uchida Mwari uye uchifunga kuti urikuenda kudenga, uye mose muri kuenda pamwe chete, uyanana kwakadini, mufaro wamwari wakadini, kuzendamira paruoko rusingaperi. Rugare rwakaropafadzwa zvakadini, naishe vangu vari pedyo kwazvo, kuzendamira paruoko rwavo rusingaperi. Chii? Tinoimba nziyo idzodzo, tinogovana matambudziko edu, tinotakurirana mitoro yedu. Veka zhinji kune mumwe nemumwe unoyerera musodzi wekunzwira. Kana taparadzana, zvinotipa marwadzo emukati. Asi ticharamba takabatana mumwoyo, uye tigotarisira kusangana zvakare panguva yemusangano womunamato unotevera. Hongu changamire, tichiri takabatanidzwa mumwoyo. Zvino wava kugadzirira rwendo. Munoona, wagadzirira kupinda munyika yechipikirwa. Nguva yekuedzwa ndiyo nzvimbo ine njodzi, renje, nguva dzekuedzwa. Israeri munguva yayo yekuedzwa yakatanga kukakavadzana nekuitisana nharo nekufinikana nechingwa, uye vaida kudzokera kuIjipita. Zvino ndokubva vatanga kunyunyuta pamusoro pemutungamiriri wavo. Vaitya kuti akanga ari kuvatsautsa. Mushure mekunge azviratidza kunge ari mutungamiriri, uye Mwari varatidza kuti ndiye aiva mutungamiriri. Manje ka pamwe tanga tichiita zvokupengereka zvishoma, uye pamwe tatsauka tese nenzira isiriyo kana zvimwe zvakadaro. Munoona, vaitaura vachipesana naMwari uye vachipesana naMozisi, Mwari nemutungamiriri wavo. Zvino kana tasvika pane imwe nzvimbo tichiti, handizive kuti shoko rinoreva izvi here kana kuti kwete, uye handizive nezvemweya mutsvene, ndine kakupokana nezvavo, ndinoziva vamwe vasingazivewo. Zvino enda kahako kuIjipita. Maona, asi kana wakanyatsotsunga kuramba uri munzira, gara chaiko nemutungamiriri uyu mweya mutsvene, gara chaiko neshoko, uye kana ukagara nemweya unokuchengeta uri mushoko. Ndizvozvo chaizvo, uye unokusvitsa zasi chaiko kwenzira, nzira yeshoko. uye usambo uchika, hauzo kuwadze chinu, unongo kubatzira kana wakuwadzwa, unopoza marwadzo ese, mweyamutwene unodaro. Zino, tinoona kuti munzira iyi, mushure mekunge vashika se izvi, vakasvika panzvimbo ye Horeb, uye H-O-R-A-B-H-E. Horeb, zvino tinozoona, ngati tsanangurei zita iroro. Ndipo apo zita rekuti Horeb, rinoreva kuti nzvimbo yakaoma, kana gwenga. Uye kana tisichayanane mumwe nemumwe muchechi, uye tobva mukuyanana nemweya mutsvene, zvino tisvitsa panzvimbo yakaoma, gwenga. Hapana chipenyu, zvinhu zvese zvine minzwa pazviri. Munoona? Gwenga, chidimbu chidiki chedorofio chine munzwa uya pachiri. Manga mchizere kuti chiichocho, ishizha diki rinokosha rakapava risati ramboana mvura, rakangozvimonereza zvakasimba kusvika rava munzwa. Uye kana ukaona mumwe munhu akadaro, pamwe mweya unokosha ungadai wakadiridzirwa zvakanaka, angadai ari shizha diki nyoro kana chimwe chinhu. Asi panzvimbo yekudaro, rakazvimonereza kusvika rava munzwa, richingobaya zvinhu zvese munoziva kungotsvaga mhosva. Chinhu chega charinongoda, imvura, ndizvo zvega, rinongoda chete rumutsiriro kana kuputswa, vandudzo inobva kunashe. Rinozvibhedhenura rega pacharo, kana ukangorisa kumvura. Asi ndipo apo vanogara munzvimbo iyoyo vanofanirwa kutambura nemamiriro enzvimbo iyoyo. Uye ava vanoshuva kugara muupo hwemhando iyoyo, uko kwekuti zvese zviri kungorovana uye nekukakavara, nekupopotedzana uye nekuitisana nharo saizvozvo. Zvino, munongogara pasi peupo hwakadaro, ndizvo zvega. Asi hatifanirwe kugara ipapo, hazvina kufanira kuti tigare ipapo. Zvino Horeb iyi inzvimbo yomwari vakanga vaudzwa moyo nevanhu nekuti vakanga vadzengaira munzvimbo iyi zvino ndokupinda muchinhano ichi. Zvino vakavaunza kwairi chaiko nekuti vaisada kufamba munzira yacho. Vakabuda mumugwagwa mukuru, vakatsaukira munzira yeparutivi iyi. Zvino ipapo, zvakakonzera kuti Mwari vaite chimwe chinhu chakaipisisa. Ivo, vakakonzera Mwari kuti vaite kuti Mozisi atore tsvimbo yekutonga yaakanga atonga nayo rudzi, ndokurova dombo kuti iburitse mvura. Zvino, pane chidzidzo chakanaka pano kana tikangogona kuchibata, munoona? Uye nekuda kwekuti tinobuda mugwara nekusungwa nenyika nezvimwe. Zvakaita kuti Mwari vatore mitongo yenyika uye varove mwanakomana wavo vomene nawo paKarivhari. Kuti isu tinge takasununguka. Muri kuona here zvandiri kureva? Zvino, kuitira kuti vanhu ava vaende kumvura, mushure mekunge vasvika ikoko, nzvimbo yakaoma iyi yakaitwa Karivhari. Uye ipapo, Mwari vakaudza Mozisi vakati, tora tsvimbo nevakuru uendeko, uye ndichamira padombo mberi kwako. Zvino, dombo iri rakanga riri Kristu. Zvino Mozisi netsvimbo yaakanga aunza nayo kutongwa parudzi rweIsraeri. Akatora tsvimbo imwe chete iyi uye akarova mitongo yaMwari padombo. Maona, akatora zvivi zvevanhu patsvimbo iyi. Izvo aifanira kunge akarova vanhu. Pane kuti arove vanhu, akarova dombo. Uye dombo kubudikidza nebasa raMwari rakaunza ruponeso, rakaunza mvura kuvanhu vanga vachiparara, rakaunza upenyu kuvanhu vaifa. Uye ndizvo zvakaitwa naMwari nekutora tsvimbo yavo iri tsvimbo yekutonga. Uye ndokumoneredza zvivi zvangu nezvivi zvako patsvimbo iyi. Payaifanira kunge yakatirova, asi yakarova Kristo, kuti kubva kwaari kunobuda mvura, zvinoreva mweya. Mweya mutsvene wakabuda kubva maari kuzotipa upenyu. Zvino tine upenyu husingaperi. Zvino dombo iroro rakanga riri Kristo. Zvino tinoda kucherechedza. Ndakaona mifananidzo yenjere yakawanda kwazvo yedombo iyi. Ndakaona mumwe weyakanyanyisa yacho kasirikare kusvika pekuti panga paine kadombo kadiki kari pamusoro pechikomo. Zvino Mozisi aifanira kunge arova dombo iri, uye Israeri yakanga iri zasi uko nekapeti vachizvicherera mvura kubva mutumvura tushoma. Twaichururuka kubva padombo iri. Zvino, iyi ingori pfungwa yemumwe munhu. Asi dombo iri parakabuditsa mvura dzaro pakanga paine vanhu vanodarika 2 million tisingaverengere nzombe ngamera nezvimwe zvose zvainwa mabhavhu emvura kubva pariri rukova rwaifashukira rwakabuda imomo ndiyo nzira yavanoedza nayo kuita kristo mweya mutsvene nhasi kungomwaya zvishoma munoona kunongokwana chete kukuita kuti utende kuti kuna mwari kwete imvura zhinji kwazvo Davhidhi akati mukombe wangu unopfachukira anongova mafashamu emweya mutsvene vanhu vanoutya vamwe vanhu vanoti asika ndinongotya zvishoma kuti ndichaita izvi kana izvo kana ndikazongoti dzikei zvishoma ndinogona kukuratidzai mumwe munhu akazopfuurira mwero zvishoma asi haufu wakanongedza kune wacho asina kusvika kure zvakakwana maona hongu kovaya vasina kuenda kure zvakakwana zvino takava nevamwe vanhu vakapinda munyama vakaenda nekusiriko uye kwete mwari asi vanhu vakawana nekuda kwekusava neutungamiri hwakanaka nezvimwe zvakadaro zvakavaendesa nenzira isiriyo uye vakabva vapinda mukupengereka zvino nyika yese dhiabhori anovanongedzera onaizvi zvinoregai ndimire mangwanani ano ndonongedzera kumashure kune aya makumi emamiriyoni akapetwa kakawanda vasina kumbobvira vakatanga ko zvichanzina ivavo munoona tarisai chinhano chavo tarisai muchinda akaita saEichmann nhasi ane kwepamusorosoro vanoti mapendekosta havana tsika uye havana hunhu uye havana kudzidza nezvimwe zvakadaro tarisai Eichmann mumwe wevarume vakadzidza zvikuru pasi rose uye akauraya 6 miriyoni vana nevakadzi nevarume mweya yevanhu 6 miriyoni haudi kunongedzera kune mumwe munhu akadaro asi mumwe muchinda mudiki aisagona kuverenga zvachose akataura zvichida rimwe zita remubhaibheri zvisizvo uye kana kuti pamwe akataura chimwe chinhu kana kuita chimwe chinhu zvisizvo kana kukanganisa mapepanhau anoda kuzvinyora kwese kwese uye voti havafanirwe kuvimbwa navo zvino kana izvozvo zvisingagone kuvimbwa nazvo ko kuzoti dzidzo zvinhu nenjere zvavanazvo nhasi tarisai Adolf Hitler tarisai pfungwa dzenyika nhasi vatarisei chirevo chakare chakanakira mambokadzi chanakirawo mambo zvakare chinhu chaunofanira kuita kugona kubudikidza nemweya mutsvene kupatsanura chakanaka nechakaipa uye wotora chakanaka nechakaipa zvino tinoona kuti karivhari iyi yavakanga vainayo uye mvura dzeupenyu dzakafashukira kuitira vanhu zvino vamwe vanhu vane pamwoyo nepfungwa dzavo kuti Israeri yose yakanwa ndokubva varongedza ngamera nokusungirira tambo dzavo pamabhiza avo nezvimwe zvakadaro zvino ndokutora vana vavo ndokufamba vachienda kune imwewo nzvimbo iye vakasiya dombo riri ipapo richichururuka handizvo izvozvo dombo iroro rakavatevera uye mvura iyoyo yakavatevera zvino muna vakorinde vekutanga chitsauko 10 ndinotenda uye ndima 11 munogona kuzviwana kuti dombo iroro rakatevera Israeri kwese kwavakaenda kubva pazuva iroro zvichienda mberi dombo rakaenda navo uye mvura dzakavatevera mufananidzo wakanaka zvakadii uye kubata kwakanaka uye nehoko yemutendi nhasi anoziva kuti dombo riya rakamborohwa mvura iyoyo yakambodururwa kubva kukarivhari inoenda nesu kwese kwatinenge tiri ini zvangu hakusi kudzokera kune imwe nzvimbo uye woti zvinoka takava nemvura marumwe zuro necheuko tine mvura nhasi ipo pano nekuti dombo iroro rakanga riri kristu uye kristu mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi munoona dombo iroro rakatevera Israeri havana kumbotevera dombo asi dombo ndiro rakavatevera amen Israeri yakapfuurira mberi nerwendo rwavo vakanga vaine chinhuwani chekuita kwaiva kuchengeta nzira yakatwasuka vakananga chaiko munyika ichipikirwa zvino dombo nemvura zvakavatevera dombo richivatevera vakorinde vokutanga inokuudzai kudaro chitsauko 10 zvakanaka dombo iroro rakanga riri kristu mwari vakatora mitongo yevanhu ndokuisa pana kristu vakamurova macherechedza here pakava nehwangwadza mudombo kubva ipapo zvichienda mberi dombo rakanga riine hwangwadza mariri parakarohwa namozisi zvino kristu aiva nehwangwadza paakarohwa akakuvadzwa nekuda kwekudarika kwedu iye nemavanga ake takapodzwa kubva muupenyu ihwohwo makabuda mvura dzeupenyu dzatinofadzwa nadzo nhasi zvino kuti tiwane upenyu uhwu rangarirai upenyu hwakristu hunogara nechechi hareruya kana tikagona kubatira pfungwa dzedu ipapo kwemaminetsi 10 anotevera kristu haasiye chechi ndichava nemi nguva dzose kunyange kusvika kumagumo enyika. Vanhu ndivo vanosiya Kristu, kwete Kristu achisiya vanhu. Vanhu vanorisiya nekusatenda kwavo. Vanosiya Kristu, kwete kuti Kristu achisiya vanhu. Israeri yakasiya rukova, kwete rukova kusiya Israeri. Maona, nekuti Bhaibheri rinotaura zvakajeka kuti dombo nemvura zvakatevera Israeri. Rakavatevera kwese kwavaienda, raiendawo zvakare. Oh, ndingada mangwanani ano dai tanga tiine nguva kuti tivhure muchitsauko 1 chaJoshua paakati, pese pachatsikwa netsoka dzenyu ndakakupai. Wese kwauchaenda Jehovha Mwari wako anewe, usatya chero munhu, iwe iwa wakashinga. Pese pauchaisa tsoka dzako ndiripo ipapo chaiko newe, zvisinei kuti ndekupi. Mwari vachienda naJoshua, Mwari vamwe chete vanoenda nechechi yavo mangwanani ano. Ngatinwei kubva mutsime iri riri uko. Pese pauchaisa tsoka yako, ipapo ndipo Mwari pavachange vainewe kukudiridzira nekukupa upenyu. Ndichava nemi nguva dzose kunyange kusvika pakuguma kwenyika. Kristu mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi. Mirawo yaMwari. Zvino unoti, zvino hama Branham, sei ko tisingaite zvinhu zvino zvatinofanira kuita? Ko sei zvipo zvedu nezvinhu muchechi zvisingasvike paruvara rwazvo pazvinofanira kuva? Ko sei chechi yedu isingasimuke ichipinda panzvimbo painofanirwa kunge iri? Vanhu munguva yekuedzwa vanodonha sezvakaita Israeri. Vanofunga kuti Mwari vavasiya, asi rangarirai, dombo harina kumbobvira rakasiya Israeri. Israeri ndiyo yakasiya dombo. Yakakanganwa kuti dombo raiva navo nguva dzese. Raiva ipapo chaipo, rakaenda navo kusvika kumagumo enzira. Rakavatevera, rakanga risiri kure kwarisingataurike naro. Rakanga risiri kure kwarisinganzwe, kana kuti rakanga risiri kure kwarisingaone. Uye kunyangewo Kristo nechechi nhasi haasi kure kwaasingataurike naye. Vamwe venyu vakadzokera shure uye mukaita izvo zvisirizvo, uye makarasikirwa nemufaro uya, uye mvura yenyu yakapwa. Achiri pedyo zvekutaurika naye, anokutevera, anoziva mafambiro ese aunoita, uye zvese zvaunoita. Ari kushuvira kukunzwa uchimudana panzvimbo yechiitiko. Uye kufamba kukuru uku kwependekosti nhasi, Mwari vakakumirira kuti uvadane panzvimbo yechiitiko. Hausi kure zvekutadza kutaura naye. Kunyange takaita zvakaipa uye tikatadza, uye tikamufuratira, uye tikaita zvinhu zvatisingafanira kuita, asi zvakadaro anesu. Kristu akati achange ainesu. Bhaibheri rakati mvura dzakatevera vana veIsraeri. Pavakaita nyota, vakaziva kuti mvura yakanga iri pedyo. Zvinhu izvi zvinotungamirwa nemirawo. Urongwa hwese hwaMwari hunomiswa nemirawo. Zvino tichatora, ngatimbomirai zvishoma. Ngatitorei nyika. Inotenderera maawa 24 ega ega. Inotenderera zvizere zvakanyatsokwana kuti hatina kumbokwanisa nesainzi yedu yese kugadzira wachi kuti ichengetedze nguva zvakakwana. Pano neapo, mawachi akanakisa avanombogadzira mukufamba kwegore anowedzera kana kurasikirwa nemabiritsi akawanda. Asi nyika imbokudika, asi inenge iri ipapo chaipo chaipo panguva chaiyo. Yakanyatsokwana zvekuti vesainzi nhasi, vaongorori venyeredzi, vanogona kukuudzai kuti mumakore 20 kubva zvino kana makore 50 kubva zvino, chaipo ipo apo zuva nemwedzi pazvichapfuurana. Kana ichinge yatenderera kutenderera kwayo kwemaawa 24, uye yotenderera nguva yayo ichitenderera gwara kwemwaka, haipotse kana nepadiki zvapo. Hareruya, yakakwana nekuti iri kufamba maererano nemurawo waMwari. Vanoziva chaipo ipo pachazobuda fungu iroro kusvika paminiti chaipo, nekuti vanoziva nguva inodzika mwedzi. Uye Mwari vakaisa zvinhu zvose muurongwa nemurawo. Uye kana mwedzi iwoyo wadzika, mafungu anobva aendawo nawo. Kana mwedzi iwoyo wauya, hayo mafungu anouya pamwe nawo. Uye vanonyatsoziva nekuverenga nguva apo mwedzi iwoyo uchadzika. Vanogona kuzviisa pakarenda yeAlmanaki kwemakore ari mberi, uye vokuudza kusvika paminiti apo mafungu iwayo achatanga kudzika. Chokwadi nekuti ndiwo mabudiro ari kuita mwedzi, nokuti wakaiswa muurongwa hwemurawo waMwari. Ndainge ndakamira rimwe zuva paLake Michigan. Zvino ndakaenda kuLake Superior. Ndiri munzira yangu kuenda kuCanada, mvura zhinji iyoyo. Zvino ndakamira ipapo ndikafunga. Mamaira mangana aripo kuenda mhiri kwewandu uhu hwemvura iyi pano. Zvino mushure mekunge ndayambuka Mitch kana kuti Lake Superior, ndaizouya kuMichigan huwandu hwemvura hunenge hwakaenzana. Uye kusvika ikoko kubva kuLake Superior kuenda kuLake Michigan, kubva kuLake Michigan kusvika kuLake Ontario, uye kungo neHuron mazuva ese aya pamwe chete, mabhiriyoni mangana akapetwa mabhiriyoni akapetwa mabhiriyoni, uye madrama asingaverengeke emvura yakachena ari mudziva iroro. Uye kure uko kuNevada, nemuArizona, New Mexico, California yekumabvazuva, kune mamiriyoni emaeka evhu rakaoma riri kutsva, rakaorera, zvekuti kana mvura iyoyo ikakwanisa kuenda pavhu iroro, nyika ino yaigona kupa pasi rose zvekudya pasina kana vanhu vane nzara uye vova nezvinosara zvekukanda mugungwa. Ndizvozvo chaizvo. Mamiriyoni emaeka aizokudza matani akapetwa mamiriyoni ematani embatatisi nekabhiji nebhinzi uye neletisi nemaredhishi nesileri nemagaka nezvimwewo. Ivhu raizokudza zvinhu izvi riri kungoshuvira mvura chete. Uye heino mvura kumusoro kuno, uye herino ivhu pasi apa. Zvino takakuzviona uye tinoziva kuti zvaizozviita, nekuti tinogona kuongorora mvura toona kuti yakachena, toongorora ivhu toona kuti rakaorera. Zvino kushuvira kwese kwatinogona kuita hakumbofa kwakazvibatanidza pamwe chete, asi kune murawo, uye murawo iwoyo isimba regraviti. Zvino kana tikashanda maringe nesimba regraviti, tinogona kudiridza chikamu chose chenzvimbo iyoyo, tichitora mvura kubva mumadziva nekuidiridzira. Asi tinofanirwa kushanda maringe nemurawo wegraviti. Hatigone kuisvitsa ikoko nekushuvira, hatigone kuisvitsa ikoko nekuzhambatata, hatigone kuisvitsa ikoko nekudaidzira. Tinofanira kushanda maringe nemirawo yesimba regraviti kuti tiisvitse ikoko. Mwari vanoisa zvinhu zvose mumurawo. Pano ndanga ndichifunga ndizeka ndakambokuudza izvi kana kuti kwete. Ndainge ndiri zasi kuKentucky ndichivhima tsindi ndina hama Hood rinenge gore rapfuura. Uye isu tsindi dzaiita seshoma, uye saka takaenda kumba kwemumwe muchinda kuti tione nezvekuvhima. Murume akanga ane maeka enzvimbo akawanda, uye panzvimbo iyi paiva nemiti yakawanda. Asi hama Hood vakandiudza kuti murume uyu haatendi muna Mwari, munhu asingatendi. Saka vakati vaimuziva, saka ivo kana kuti baba vavo ndivo vaimuziva, vaizoendako kunokumbira kana taikwanisa kuwana mvumo yekuenda kunovhima. Takatyaira kunzvimbo yachangamire vacho. Zvino iye nemumwe murume, vese vari vaviri vari muzera ravo rekuma70, vakanga vagere pasi pemuapros. Zvino vaHood vakapinda kune murume uyu ndokuti kwaari, ndingavhimawo zvishoma panzvimbo yenyu here? Iye ndokuti, saka akati zvakanaka. Akati iwe uri Hood hupi wacho? Uri mwanakomana waJim Hood here? Akati hongu ndiri. Akati zvinoka, mutana Jim akanga akatendeseka nezvimwe zvakadaro. Akati unogona kuvhima chero kwaunoda panzvimbo yangu, ndine mazana emaeka akawanda zvakati pano, zvibatsire hako, dzika nemumigero chero kwese kwaunoda, ingosununguka. Ndakagara mumota nekuti ndakafunga kuti muparidzi neasingatende havazofambidzane zvakanaka kana isu taizokumbira nyasha kune asingatendi. Saka zvino mushure mechinguva hama Hood vakati, asika zvino ndingaendawo here nemufundisi wangu, ndinofunga zvingava zvakanaka kuti vauyewo. Zvino murume mutana uyu akacheuka aine tsvimbo yake. Iye ndokuti, Hood, unoreva here kundiudza kuti waderera kwazvo kusvika paunofanira kuva nemuparidzi kwese kwaunoenda? Zvino saka ipapo ndakafunga mushure maizvozvo, regai ndibude mumotokari. Saka ndakabuda mumotokari ndikataura nachangamire mutana ava maminesi mashoma, uye akabva andiudza nekukurumidza kuti akanga asina basa zvakanyanya nevaparidzi, nekuti aifunga kuti vaitaura nezvechimwe chinhu chavainge vasina ruzivo nezvacho. Akati vanongowawata pane chimwe chinhu chavasingazive nezvacho. Asika akati, kana munhu achitaura neni, ndinoda kuti azive zvaari kutaura nezvazvo. Zvino ipfungwa yakanaka, ipfungwa yakanaka iyoyo. Akati zvino kana munhu achitaura neni, handidi kuti ataure pane chimwe chinhu chokufungidzira chaasingazive nezvacho. Ndinoda kuti ataure chimwe chinhu chaanoziva nezvacho pane zvaari kutaura. Zvino ndakazvikudza izvozvo, ndakazviremekedza izvozvo muna changamire mutana ava. Zvino saka ndakati zvakanaka, chokwadi, munhu wese ane maonero ake. Zvino akati pane muparidzi wana akauya muno munyika ino makore mashoma apfuura, akaita musangano uko kuActon, uye akati muparidzi uyu umwe usiku ari mutorwa munyika. Akati kune mumwe mudzimai aiva akagara muungano, mune hengechepu muhomwe yenyu uye muri mai ningi ningi uye mune munin'ina ari kurwara kumusoro kwechikomo kuno zita rake ndiningi ningi ari kufa nekensa yemudumbu uye akati torai hengechepu iyi munoiisa pane munin'ina wenyu uye momuudza kuti zvanzi najehovha haasi kuzofa asi achararama akati mudzimai mumwe chete uyu aiva shamwari yedu uye akati takatorera mudzimai uyu hengechepu iyi kumusoro ikoko kana kuti murume uyu munhu wacho kutanga akati mudzimai uyu mudzimai wangu neni takanga tiri kumusoro ikoko mangwanani iwayo uye takanga tatora taibatsira mudzimai uyu uye akanga ari pachinhano chakaipisisa kwazvo vana chiremba vakanga vatomutadzirira kare kare aiva muchimiro chakaipisisa zvokuti taitomutakura ari mujira kumusimudza kuti timugadze pachichemba tomudzosera taimupindura ari mujira aiva pachinhano chakaipisisa akati humwe usiku ikoko kwakabva mhere sekunge vaiva nemumwe munhu akanga afa aiva bheni ikoko nehengechepfu iya achiiendesa ikoko ndinotenda kuti ndiwe handiti bheni vaiva hama bheni ikoko vachiendesa hengechepfu iyoyo nekuti vakaendesa mudzimai wacho ikoko uye akati mangwanani akatevera akanga achidya mapai eaprosi akabikwa nemafuta uye akati haangoite basa rake chete asi anoitawo basa nemuvakidzani wake ainge apora zvachose akati zvino ndakagara ndichifunga kana ndikamboonawo muparidzi iyeye aiziva zvaaitaura nezvazvo akati ndinoda kutaura naye hamba hudi vakatarisa kwandiri uye ini ndikavatarisa takamira ipapo takasviba uye tiine dikita netsvina takanga takadzika musasa musango uye ropa retsindi rakazara kwese patiri zvino saka ndakati zvino ndakati ndizvo munoreva here kuti munogona kutaura nemuchinda uyu okuudzai kuti akazviita sei akati hongu shangamire ndizvo zvandiri kureva ndakati zvakanaka ichocho chinhu chakanaka ndakanga ndichidya rimwe remaapuro zake magoyero madiki ekare akanga achimhara ipapo munoziva muchirimo chegore muna nyamavhuvhu saka ndaiva neapurozi dikiri uye ndakanga ndadya pariri ini ndikati iapurozi rakanaka kwazvo ndikati muti uyo wava nenguva yakareba zvakadii uri ipapo akati ndakadyara muti iwoyo ipapo makore 30 kana 40 apfuura kana mamwe akada kudaro hongu shangamire ndikati ndinongoda kukubvunzai mubvunzo ndakati ko chirudzi chaizvo ndiri kuona maapurosi aya akadonha kubva pamuti uyu uye mashizha awo ari kudonha uye hepano panongova pakati panyamavhuvhu ini ndikati hatisati tatombova nekamhepo kanotonhora hatisati kana tatombova nechando kana chimwewo chinhu uye zvakadaro iwo mashizha ari kudonha kubva pamuti iwoyo sei zvakadaro akati muto wabva mumuti ndikati wakaenda kupi akati zasi mumidzi ini ndikati zvino uchagara kwenguva yakareba sei uri zasi ikoko akati kusvika pfumvudza ini ndikati zvino uchadzoka kumusoro uye uchakuvigirai mashizha matsva emumvuri maapurosi matsva ekudya iye akati ndizvozvo chaizvo ndikati zvinoka ndinoda kukubvunzai chimwe chinhu changamiri munotaura nezvemachinda aya asingazive zvavari kutaura nezvazvo ndikati munganditsanangurirawo here kuti uchenjeri hupi hunoita kuti muto iwoyo usiye muti iwoyo kana ukagara ipapo nemunguva yechando muti wacho unofa zvaizouraya muti uyu chizenga cheupenyu chiri mumuto iwoyo saka ndakati zvaizouraya muti uchenjeri hupi hunoita kuti muto iwoyo ubude mumuti iwoyo uchidzika mumidzi wogara kusvikira nguva yepfumvudza uyezve wodzoka zvakare wounza mamwe maapurosi ndikati isai mvura mubhaketi moisa padanda uye muone kana muna nyamavhuvhu ichidzika zasi kwedanda uye yodzokazve munguva yepfumvudza maona ndakati kune mumwe murawo kune murawo wezvisikwa humwe uchenjeri hwakaisa murawo uyu muurongwa kwete izvozvo chete asi kuti uchenjeri humwe chetewo hunofanira kushandisa murawo iwoyo hunodzikisa zasi mumudzi wemuti uye wozodzoka akati handina kumbofunga nezvazvo ndakati munokwanisa here kana mukazokwanisa kuzoziva uchenjeri hunoita kuti muto iwoyo uende uchibva pamapazi emuti iwoyo uchidzika zasi mumidzi nekudzokazve ndiwo uchenjeri humwe chete hwakandiudza mhiri ikoko usiku uya enda unoisa hengechepu iyoyo pamudzimai uyu akati saka ndini muparidzi uya ndikati hongu shangamire ndizvozvo gore rakapera ndakapfuura neko akatungamira zvino ipapo chirikadzi yake akanga igere pavheranda ichimenya maapurosi kubva pamuti mumwe chete iwoyo hama chekutanga vanga vari kuzotidzinga ipapo vaisaziva kuti ndisi vanaani zvino ndakaenda ndikavaudza pamusoro pazvo kuti takanga tawana mvumo kubva kumurume wavo ndokutaura nezvazvo akati akapupura kristu zvakazara asati afa munoona chii chinoitwa nemuti iwoyo uchenjeri hupi hunoudzikisa kuzasi murawo wakaiswa namwari muurongwa uye murawo iwoyo murawo wamwari unozogadzirisa nyaya yacho. Amen. Munoziva handina basa nekuti unochema zvakadii uye woti zvino harisi kuzopenya zvakare muzhizha rino richangopenya zvakadaro. Kuti uchataura zvakanyanya sei ini handisi kuzorega usiku uchiuya unouya zvakadaro. Nekuti chinhu ichi chatinorarama pachiri chinonzi nyika chinotungamirirwa nemurawo wamwari. Zvino hama nehanzvadzi, ndinoda kukubvunzai chimwe chinhu. Zvino kana takazvarwa patsva nemweya wamwari, Mwari havana zvikamu zvidiki zvisina simba uye zvikamu zvakakura zvakasimba. Iwo ndiMwari muna zvose. Uye kana uine Mwari vakakwana mauri kusvikira wangova mumvuri chete, iroro isimba rakakwana rekugadzira nyika itsva. Isimba rakakwana rekugadzira mwedzi mutsva neurongwa hutsva. NdiMwari uye rakasimba. Uye iko zvino mutendi wose ari muno ane upenyu usingaperi unova iwo mweya waMwari uri mauri. Simba rakakwana rinomutsa vakafa, rinopodza vanorwara, rinogona kuisa makwara muurongwa. Asiwe rinotungamirirwa nemurawo. Mweya iwoyo uri mauri, muri vanakomana nevanasikana vaMwari. Mweya mumwe chete iwoyo waunawo mauri uchakumutsa iwe pachako nezuva rerumuko. Jesu paiva pano panyika akafa, mweya wake wakadzika ukapinda mugehena ndokuparidza kumweya yakanga iri mutirongo. Mweya iri mutirongo isina kutendeuka pamwoyo murefu wemazuva anowa. Mutumbi wake wakaenda muguva, asi asati afa akakumikidza mweya wake mumaoko aMwari. Mweya wake wakaenda kuna Mwari, munhu wake wemukati wakaenda kugehena, uye mutumbi wake wakaenda muguva. Uye Jesu akadziviswa kumuka kusvikira gwaro razadzikiswa. Haikwanisa kudzoka nekuti aifanira kugara muguva kwemazuva matatu neusiku hwacho. Asi gwaro parakazadzikiswa rose, chidziviso ichi chakabviswa. Mweya wake wakadzika kumunhu wake wemukati, munhu wake wemukati kumutumbi wake, zvino akamuka zvakare. Uye kana tafa, mweya yedu inoenda pasi pearitari yaMwari, kwandakava nemukana wokunoona mangwanani mashoma akapfuura sezvamunoziva muchiratidzo. Panotaurwa nezvapo nebhaibheri. Mweya yedu ichaenda kuna Mwari vakaipa, uye mitumbi yedu ichadzokera kuguruva renyika. Asi rimwe zuva kana gwaro razadzikiswa, mweya yedu ichasunungurwa kubva kuna Mwari ichanhonga munhu wemukati, uye munhu wemukati kumutumbi, uye simba richatimutsa. Riri matiri chaimo iko zvino. Tiri munzvimbo dzekumatenga iko zvino. Tiri musimba rerumuko iko zvino. Dai panga pasina murawo pazviri, vanakomana nevanasikana vaMwari vaizozvisikira nyika kunze kuno, uye voenda kunorarama upenyu hwepachivande pairi. Une simba mauri rekuzviita. Kana uine mumvuri wesimba raMwari mauri, une simba rekuzviita. Mwari vane masimba ose. Unoona zvandiri kureva? Simba riri mauri rinogadzira. Unogona kutaura nyika kuti ivepo, uye ugoenda kunorarama pairi. Hareruya! Hezvo kaizvo. Ndiro simba riri muchechi zvino, asi rinotungamirwa nemurawo. Uye murawo iwoyo hakusi kuchengeta butwa nemitemo, murawo wekutenda. Jesu akati zvinhu zvose zvinogoneka kune avo vanotenda. Uye kana ukagona kuzvitenda, chero chipicho Mwari chava chatungamirira mweya wako kuti utende ndechako. Nzvimbo yese inogona kutsikwa netsoka dzako nekutenda, Mwari vanoipa kwauri. Amen. Ndeyako. Unoitora kana uchigona kuwana kiye murawo uyu wekutenda, unoivhurira kwauri. Munoona zvandiri kureva? Simba iroro rinotungamirirwa ne kana uri mwanakomana waMwari, uri mwanasikana waMwari, iroro harimbokusiya. Rinewe nguva dzese. Asi kutenda kwako kunosuduruka kubva pariri, asi richiripo. Hareruya! Kana waponeswa, Mwari vanokupa kutenda kuti usimuke kubva mumatope enyika. Kutenda kwako kunokunda zvinhu zvenyika. Kutenda kwako chii? kutenda kwako mubasa rakaitwa naMwari mauri kuita iwe mwanakomana waMwari. Unosia kunyepa kwako, unosia kuba kwako, unosia kunwa kwako nekuti kutenda kwako kuno kukwidza pamusoro pazvo. Amen. Kana ukasazviita, hauna kana kutenda. Uye nekutenda wakaponeswa, uye izvozvo kubudikidza nenyasha. Uwandu hwekutenda kwako watupunurwa, ndiwo uwandu hwesimba rauchange unaro, nekuti mauri munogara simba rekugadzira denga nenyika. Mwari vanogara mamuri, uye muri vanakomana nevanasikana vaMwari. Amen. Hezvo kaizvo. Asi kutenda kwako, Jesu akati, maringe nekutenda kwako ngazve kwauri. Kana uchigona kutenda, zvinhu zvose zvinogoneka. Zviro kwazvo ndinoti kwauri, kana ukati kugomo iri suduruka, uye usingapokane, asi wotenda pane izvozvo zvawataura. Zvino tinofanirwa kuva vanhu vemhando yoitine kutenda muna Kristu mudzikinuri mukuru uyu anogara matiri. Gomo iri rakarohwa risingambofa rakasiya chechi. Ndinemi nguva dzose kunyange kusvikira pakuguma kwenyika. Uvepo unogara huripo hwemafashamo makuru eruponeso nesimba wakadururwa kubva paKarvari uchipinda muchechi. Upo hwaMwari mupenyu unogara huripo. Dombo guru rinoyerera rakarohwa rinoenda nesu murwendo rwedu. Israeri yakarasikirwa nekutenda kwayo. Vakabuda munzira, vakatanga kuchiva hari dzenyama. Dai vakaramba vaine kutenda uye vachitenda kuti Mwari vaizovaendesa kunyika yacho, kwanga dai pasina chinhu chaizovadzivisa. Vakanga vatozarura makungwa kare. Vakanga varova vavengi vavo nematenda. Vakanga varoverera vavengi vavo shure kwavo. Uye vakanga vapinda munyika yacho, asi zvakadaro havana kukwanisa kuva nekutenda kwekuenderera mberi kuimbiso yacho. Joshua naKerebhi vaiva nekutenda ikoko. Vakati, tinokwanisa nekupfuurira kukunda chero chinhu chingauya pamberi pedu. Ndiro dambudziko nechechi. Tinogona kukunda urwere hwese. Tine simba racho matiri. Tiri vanakomana nevanasikana vaMwari. Hapana chinogona kumira pamberi pedu. Chinhu chega, vanoda kuwana mumwe munhu anozvitenda. Anotenda zvawakatoitirwa kare naMwari, kwete kuti tichava. Tinotova iko zvino, uye upo unogara nekusingaperi hwemweya hunesu. Amen. Hezvo kaizvo. Ndizvo zvandinoreva pandataura nezvomusoro wenyaya mangwanani ano wekuti mvura inogara iripo inobva mudombo. Mvura inogara iripo inobva mudombo. Iri pano iye zvino. Mvura iyoyo inogara iripo inobva mudombo rakarohwa paKarvari. Mweya mutsvene iwoyo pawakabuda kubva maari paKarvari, uyo wakadzoka pachechi nezuva rePentecost. Mweya mutsvene mumwe chete iwoyo uri pano mangwanani ano. Uye unotipa vimbiso. Ndicho chikonzero ndichifamba pamberi pevanhu vanorwara, vakandituma miriko ndinozvitenda. Mwari vakataura kudaro, ndiwo maitikiro anoita zviratidzo. Mwari vakazvivimbisa, Mwari havagone kunyepa. Zvitende, unofanirwa kuzvitenda. Panofanira kuva nechimwe chinhu ipapo, vhura chidziviso ichocho. Vhura chinhu ichocho kuti chikupinze nepachiri. Chatinoda nhasi hakusi kunamatira rimwe zvesimba. Une simba rakakwana rekugadzira imwe nyika itsva. Chaunoda kutenda kwekushandisa simba iroro. Chaunoda kutonga upenyu ihwohwo, uye worarama upenyu hweumwari zvokuti paunokumbira Mwari chero chinhu, unoziva tine ruvimbo muna Mwari rwaizvozvo. Tinoziva kana tichichengeta mirayiro yavo. Havamboti nyima chinhu chakanaka kana tikafamba navo. Mwari vachifamba nesu. Oh, ini zvangu. Vaiva nechinhu 1 chekuita. Vaiva nechinhu 1 chekuita. Kwaiva kuramba vakati nhwa vari mugwara. Kwete kudzengaira vachienda necheuko, nekudzengaira vachienda necheuko, asi kuramba vari mugwara. Chechi ine chinhu chimwe chete chekuita. Kuramba iri mugwara. Vaiva neshongwe yemoto yavakanga vainayo kuti vazvichengete vari mugwara. Nekutevera shongwe yemoto iyoyo, ndiyo yakavatungamirira. Chinhu chavo chavaikwanisa kuona yaive shongwe yemoto iyoyo. Vakaiona ichishanda kubudikidza naMoses, uye vakaziva kuti ndiye aiva mutungamiriri. Nasi tine shoko, tinotevera shoko, uye tinoona shoko richishanda muvatendi. Uye tinoziva kuti ndizvo zvino Mwari vachishanda nesu, vachisimbisa shoko nezviratidzo zvichitevera. Tinogara neshoko. Shoko rinobereka zvibereko. Vakagara naMozisi nokuti shongwe yemoto Mozisi akaitevera iyoyo. Zvino ivo vakatevera. Pavakatanga kumukira Mozisi nekupopotera Mwari naMozisi, vakatanga kudzengaira vachienda kune rimwe rutivi nekune rimwe. Matambudziko akapinda. Chokwadi, tinogara neshoko, uye shoko rinobereka zviratidzo. Jesu akati, zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda shoko. Unoona, zvinogara ne, iwe gara neshoko. shoko rinobereka zviratidzo. Asi Mozisi akaitei? Vakadzungaira uye vakaitei? Vakadzungaira vachibva munzira ndokurasikirwa nechitubu chemvura yavo. Ndinofunga kuti ndizvo zvakaitwa nechechi nhasi. Yakadzungaira ichibva munzira yemagwaro. Vakatsauka vachipinda muzvitevedzwa. Vakatsauka vachipinda mutunhu tudiki twavaisafanira kunge vachiita. Vakagamuchira zvinhu. Vakagamuchira zvinhu zvakaita sechitendwa chevaapostora. Munozviwanepi mubhaibheri? Vakagamuchira makatekazi avanoverenga. Vakagamuchira masangano panzvimbo yechiitiko. Vakagamuchira kugwina chishanu panzvimbo yechiitiko chekuzvarwa patsva. Vakagamuchira kusasa nemvura panzvimbo yekubhabhatidza nemvura. Vakagamuchira urongwa hwakaipa, Baba, Mwanakomana neMweya Mutsvene. Ipo pasina chinhu zvakadaro mubhaibheri. Bhaibheri rakati muzita raJesu Kristu pane chinhu 1 chekuita kana uchida mvura imwe cheteyo. Dzoka munzira zvakare, dzokera pane haana kuenda achiri pano. Munotora zvitendwa panzvimbo yaKristu. Makadzengaira mukupengereka. Mumwe akati zvinoka ndiri muMethodist, mumwe oti ndiri muBaptist. Zvinoratidza kuti hausi muKristu saka. Tiri vaKristu. Isu tiri vake. Unoti manje ko ini muBaptist? Kana zviri izvo chete zvauri, saka hausi waKristu, uri muBaptist. Unoti manje kandiri muPentecost? Kana uchingori muPentecost nesangano, ndizvo zvega zvauri. Asi kana uine chiitiko chePentecost, uye shoko rePentecost rinounza chiitiko chePentecost, tevera chinhu chimwe chete zvakaitwa nevadzidzi vavo. Gara kumusoro ikoko kusvikira wazadzwa neMweya Mutsvene. Uyezve kana iwoyo wakawana uchipesana neshoko, mweya iwoyo uri mauri ukapesana nezvinotaurwa neshoko, zvino hausi Mweya Mutsvene. Ndidhiabhori ari kutevedzera Mweya Mutsvene. Munoona kwatakasvika nazvo? Oh, vamwe vedu vakataura nendimi. Takava nemamhepo ekudanidzira nezvimwe zvakadaro, uye tikaramba zvimwe zvinhu zvose izvi. Takatendera zvese zvisiri mumagwaro kuti zvipinde muchechi. Tasvika kupi nhasi? Tadzokera kune rimwe renje. Sangano rakaoma. Takaita sangano uye tikarasikirwa nemvura yedu. Ndizvo chaizvo zvakaitwa nePentecost. Payakatanga kuita sangano, yakatanga kuputsa yanano uye ichiti, zvinoka, manje hatisi kuzowadzana kana muchinda uyu achitenda izvo. Pfuurirai mberi, garai naye kusvikira asvika kushoko rechokwadi, ruzivo rwechokwadi. Chero zvazvingava zviregei zviende zvakadaro, ingoendererai mberi itai sehama. Asi takazofanira kuti tiite sangano uye toti, zvinoka, nokuti hamusi ve-oneness, nokuti hamusi ve-twoness kana threeness, kana sezvizvi, hatisi kuzoyanana nemi. Zvino kana tikadaro, tinoita sei? Tinozvidzosa chaiko kugwenga zvakadaro. Ndizvozvo chaizvo. Asi rangarirai, Israeri payakadzengaira kubva munzira, nzira yekuenda kunyika yechipikirwa, dombo harina kumbovasiya, rakaramba riripo. Kunyange one mvura yacho, ndizvo zviriwo Mweya Mutsvene uri kugara ipapo chaipo. Hatifanirwi kudzengaira tichidzoka. Zvino pano Mwari vanotidzidzisa chinhu chikuru. Mwari vanotidzidzisa pano chidzidzo. Kristu akarohwa ka-1 achitipa chiitiko chePentecost ka-1 zvenguva yese. Zvino dombo riya parakarohwa haraifanira kurohwa zvakare. Rakarohwa ka-1. Mozisi akakanganisa nekurirova kechitubu, zvichiratidza kusasimba kwekutenda kwake muyananiso iyi. Asi Kristu paakarohwa ka-1, tinoziva kuti haasi kuzofanira kurohwa zvakare. Saka Mozisi akanga achiitei? Mozisi akanga achimisa chimwe chinhu chitsva, achiedza kugadzira chinhu chitsva. Uye ndiwo maitiro akaita vafundisi vedu nhasi. Vakaedza kugadzira chimwe chinhu chitsva. Tichazviita veAssemblies of God, tichazviita vePentecostal Church of God, tichazviita General Council, tichazviita ichi icho kana chimwewo. Handizvo zvakaitwa naMwari, yakanga isiri pfungwa yavo. Kristu akarohwa ka-1, ndicho chiitiko chepakutanga, ndiyo nzira yepakutanga. Pazuva rePentecost, Petro akati, tendeukai mumwe nemumwe wenyu mubhabhatidzwe muzita raJesu Kristu. Isu tinosasa muzita raBaba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene, topa marudzi ese ezvitendwa nezvimwe zvese pamusoro pazvo, kana tabva pashoko. Ndokusaka tisina kwatinosvika. Maona, Mwari vanotidzidzisa chidzidzo. Mozisi aisafanirwa kuti ati, zvino, tichatanga chimwe chinhu chitsva pano zvino, uye tichaita sangano uye toita chechi yekatorike. Ndicho chinhu chekutanga chavakaita. Kwete, zvino, mushure mechinguva, zvinoka, tichatanga chimwe chinhu chitsva. Kubva pane izvozvo tichaita Lutheran. Zvino kwakauya maAnglican, ndokuzotevera maBaptist nemamwewo, nemaCampbellite, neChurch of Christ, naAntichrist, nezvimwe zvinhu zvose. Munoona, vose vakatanga kuenda mumwe mushure memumwe, mumwe mushure memumwe, vachiita machechi nemasangano. Zvakanga zvisiri izvo. Munoona here apo zvavari kuita? Vari kurova dombo zvakare. Kutanga chimwe chinhu chitsva. Hatidi dzidziso itsva. Munhu wese ari mubhaibheri akabhabhatidzwa muzita raJesu Kristu. munhu wese ari mubhaibheri akawana mweya mutsvene akauya nenzira yamwari chaizvo nenzira iyo mwari vakazviita kuti zvive vakaita zvimwe chetezvo vakava nechiitiko chimwe chetecho zviratidzo zvimwe chetezvo zvikavateverera mabasa mamwe chetewo akavateverera sei vaigara pedyo nedombo vakawana mvura imwe cheteyo zvino nhasi chikonzero tiine zvitendwa zvakawanda nemasangano ndechekuti tiri kutanga chimwe chinhu chitsva hatidi chinhu chitsva dzokerai kumashure mozisi aisafanirwa kurova dombo zvakare kutanga chimwe chinhu chitsva aifanirwa kutaura kwavari nezvedombo repamavambo oh ndinoimba muri kuzvibata mozisi aifanira kutaura pamusoro pezvedombo repamavambo rakarohwa kwete kuedza kurirova zvakare kwete kuedza kutanga chinhu chitsva asi kutaura kuchinhu chakare mwari vandibatsire kana ndikafaniri murombo papurupiti ndichataura nezvedombo repamavambo ndichataura nezvechiitiko chepamavambo ndichataura nezvemagwaro epamavambo akava parubhabhatidzo romweya mutsvene tendeukai mumwe nemumwe wenyu mubhabhatidzwe muzita rajesu kristu kuti muregererwe zvivi uye muchagamuchira chipo chemweya mutsvene upo hunogara huripo hwemvura dzinoyerera kubva mudombo huchinesu huchaunza chinhu chimwe chetecho huchaunza zviratidzo huchaunza kupodzwa huchaunza zviporofita huchaunza zvese zvavakaita israeri payakadzoka pakunangana nemagwaro zvakare ndokudzokera munzira vakaenda kunyika ichipikirwa asi zvakavatorera makore 40 pentekosti yava nemakore angangoita 40 kana 50 ichingodzengaira murenje dzokai kudombo riri kuoneka hezvino izvi zvakanyorwa ipo pano pashoko mweya mutsvene uri pano uchiita chinhu chimwe chete chawagara uchiita saka upo hunogara huripo hwemvura huri pano ingodzoka kwahuri dzoka kune hwepakutanga hwepamavambo wakanga hwakaita sei pamavambo zvino vakakwazisana maoko nemuparidzi hakuna chinhu chakadaro vakababatidzwa musarababa mwanakomana mweya mutsvene hakuna chinhu chakadaro hakuna vanhu mubhaibheri chero kupi zvako kana kunze makore 300 kunze kwebhaibheri akambobhabhatidzwa musarababa mwanakomana mweya mutsvene idzidziso yechikatorike kwete dzidziso yebhaibheri maona vaiva nemweya mutsvene zviratidzo izvi zvakatevera avo vanotenda uchazviita zvakare nhasi dombo iroro rinogara richirarama sezvaraingova dombo riya rakarohwa ngatiregei kuti saka zvino huya kuno uzojoina chechi yedu yependekosti upinde munharaunda dzedu dzechipendekosti kwete huya ujoine baptist kana methodist kana presbyterian kana katorike chii ichocho ikoko kurova dombo zvakare kutanga chimwe chinhu chitsva vaudzei kuti tendeukai mubhabhatidzwa muzita rajesu kristu kuti varegererwe zvivi zvavo uye zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda zvino wadzokera munzira kudzokera kumvura imwe cheteyo mvura imwe chete ichapa kuvandudzwa kumwe cheteko ichapa murango mumwe chetewo kumutumbi ichapa simba rimwe chete rekuchenesa ichapa simba rimwe chete rekupodza ichaita zvimwe chete zvayakaita panguva iyoyo kana tikangodzokera bedzi kumweya mumwe chete upenyu huri mudzinde remuzambiringa huchabereka mazambiringa kana wakazviita gore rapfuura uchaunza zvimwe chete gore rino iwoyo murawo wamwari murawo wamwari ndewekuti kana iri riri dzinde remuzambiringa risiye rakadaro richabereka mazambiringa unogona kurisanganisa nechimwewo chinhu asizve ukarisiya rakadaro zvino rinodzokera chaiko kune mazambiringa mamwe chetewo zvakare saka takaita chechi masanganiswa nechipendekosti nechibhaptisti nechimethodisti nechipresbyterian nechianglican nedzimwe mhando dzese dzezvitevedzwa madii mangozvisiya zvakadaro dzoka kumuzambiringa richadzoka kusimba rimwe chetero amen amen ndinozvifarira izvozvo tanga chimwe chinhu chitsva zvimwe chete zvatakaita kwete kuedza kuratidza simba redu chiremba ninginingi ndiwo muvambi wechechi huru yakati ikati yezvakati zvikati nezvokuti zvakanga zvisiri izvo ndizvo zvakataurwa namozisi ndichavaratidza zvandinogona kuita ndichaiburisa zvakadaro akarirova haina kubuda akadanidzira zvakare kuratidza zvandinogona kuita mwari vakashanda naye nekuda kwaizvozvo usafunge kana iwe ukangobatirira kune rimwe sangano mwari vachashanda newe nekuda kwaizvozvo ndizvozvo chaizvo unofanira kudzoka kumavambo iwayo dzoka ingotaura kuvanhu usavaudze kuti uya ujoine chechi yedu uya utaure chitendwa chedu iwe dzoka utendeuke uye wobhabhatidzwa muzita rajesu kristu kuti uregererwe zvivi zvako zvino uchagamuchira chipo chemweya mutsvene kana mwoyo wako wakarurama uye zviratidzo izvi zvichatevera vatendi boka revatendi zviratidzo izvi zvichaenda navo chikonzero nei dombo dombo rakarohwa nemvura dzaro dzeupenyu dziri kuuya richigadzira zvimwe chetezvo zvarakaita kumashure uku harigone kuita zvakasiyana oh hongu tinoda kunanisira uye toti tiri vemethodist nevebhaptisti ingotaura kudombo rinogara riripo. Usaedze kuri joina, ndangadina joina zasi kuno. Usaedze kuri joina, haugone kuri joina, ndicho chinhu wani chechokwadi. Unogona kujoina Methodist, unogona kujoina Baptist, unogona kujoina Mapentecost, unogona kujoina Anglican asi, haukwanise kujoina uu. Kwete, unofanira kuzadzwa nawo. Usaujoine ingozadzwa nawo, ndizvo zvega. Kuzadzwa nei? Kuzadzwa nesimba, kuzadzwa nemweya, kuzadzwa neupenyu. Kuzadzwa nemufaro, rugare moyo murefu, unyoro unaku, simba remweya mutsvene muupenyu hwako. Nekuti upo unogara huripo, huripo ipapo. Rangarirai, ndinotofanira kuvhara nekuti nguva dzaenda. Asi rangarirai, dombo iroro harina kumbobvira rakavasiya, harina kumbovasiya. Uye Kristu haazombotisiya. Kristu akati, ndichava nemi nguva dzose kunyange kusvikira kumagumo enyika. Ndizvo here? Zvino dombo iroro rakagara navo nzira yose kubva paHorebhi kusvika kuNebho. Rakazviita. Sasi kusvika Jorodhani rakanga richiripo. Oh Mwari, ndinoda kuriona paJorodhani. Mozisi paakanga ari paJorodhani, dombo rakanga riinaye nzira yose. Zvino akanga akamira kumusoro ikoko akatarisa zasi kune mhomho yevanhu vakanga vadzokera shure uye vakanga vabva pana Mwari. Mwoyo wake waivashuvira. Zvino akatarira mhiri kweJorodhani, hapo paaiva paJorodhani, Jorodhani repamweya randiri kutaura nezvaro. Uye hapo paaiva akamira ipapo, rufu rwakanga ruchiswedera pedyo naye. Asi akatarisa, paive parere ipapo parutivi rwake. Zvino hapo pakanga paine dombo riya. Akangokwira pamusoro pedombo, ngirozi ndokuuya dzikamutakura kuenda naye. Handife ndakakusiya kana kukurasa. Zvisinei nekuti nguva dzinooma zvakadii, kuti tinochembera zvakadii, kuti imhando iye rufu rwatinofa. Rangarirai, dombo richange riripo paJorodhani. Harizombosiya kana kumborasa. Ingorangarirai izvozvo. Uvepo unogara huripo hwemvura inobva mudombo huchange hunesu tose mukufamba kweupenyu, uye kunyangwe paJorodhani. Ngatikotamisei misoro yedu. Apo mweya iwoyo uri kufamba pakati pedu, mweya waMwari uchifamba pakati pedu. Pangava nevaya here pano mangwanani ano vasingazive Kristu? Uye usiri pedyo nedombo iroro, usiri pachinhano chekutaura naro mangwanani ano, asi unoziva kuti riripo. Ritarise richishanda kwese kwese, muone achifamba kwese kwese, rione richifamba pamusoro pevanhu. Ndiwo upo unogara huripo hwemvura, ndihwo ruponeso. Ndiwo mweya unozadza mikombe yavo kusvika vasingachagone kunyarara zvachose. Chimwe chinhu chinofanira kuuya, uye usingamuzive, ungada here kusimudza ruoko rwako woti, ndinamatireiwo hama Branham, ndava kuda zvino kumuziva, uye ndinoda kutaura naye, uye ndinoda kumuziva seuzaru hwemweya wake. Ndinoda kuziva kuti ari parutivi rwangu chaipo nguva dzose. Ndinotenda kuti aripo, asi ndinoda kuva pachiyero chekuti titaurirane. Zvakare ndine nyota uye ndine nzara yaMwari. Ndinoda kuvaziva zviri nani. Mwari vakuropafadzei changamire, uye Mwari vakuropafadzei changamire. Nemi hama, imi hongu kumashure shure chaiko uku. Zasi kuno hamai hongu. Hongu hamai, tinoona maoko enyu uye Mwari vanoaona. Mwari vakuropafadze mujaya. Mwari vakuropafadzei nemamai, amen. Mwari vakuropafadzei, muropafadzwe hanzvadzi. Mumwezve munhu zvino, munguva yerunyararo, Mwari vakuropafadze kumashure shure uko muchinde wechidiki. Pafungei ipapo. Pafungei ipapo. Upo unogara huripo hwemvura inobva mudombo. Mweya mumwe chete iwoyo, kuti akadanidzira kunze uko pazuva rekutongwa kwake, paakatora kutongwa kwedu. Uye tsvimbo yehasha dzaMwari yakarova paari, uye zvivi zvako zvaiva zvakamoneredzwa mutsvimbo iyoyo. Ndokumurova, uye ropa rake nemvura zvikawodzoka kubva maari. Akati, Baba, mumaoko enyu ndinokumikidza mweya wangu. Uye nezuva rePendekosti wakauya kuzoenda nesu mukufamba kwerwendo, uye wava pedyo zvino. Haungade here kuti ndakadzengaira ndichienda kure nekumusha? Ishe, ndiri kuuya kumusha. Tichiimba urwu kana ungada kufamba uchiuya kuaritari. Uye wovane kuzvipira patsva zvakare kwemweya wako kuna Kristu. Amen. Vakomana 3 vaduku vangofamba vachiuya nekukurumidza chaiko nemisoo dziri mumaziso avo vapfugama pasi parutivi rwearitari. Honguka varegererwa. Varegererwa vasati vatombobva pazvigaro zvavo. Apa pfungwa dzavo diki dzanga dzatsunga. Vangouya kumberi ndokupfugama zasi pano kuzivisa vanhu kuti vari kudivirani mangwanani ano. Ndinofunga kuti pangave nevamwe vanhu vakuru vangada kuita izvi. Vangangoda kupfugama uye voti, Ishe, ndakadzungaira kure nenzira, ndakava nekupokana kwakanyanya, uye dzimwe nguva ndakadzungaira ndokupinda muchivi, zvino ndinoda kudzoka nguva isati yaperesesa. Mwari ndinoda kuuya, ndinoda hangu kunyatsouya ndopfugama. Amen. Zvino, vanasikana 3 vadiki vaArthur Beam vakada kungoenzana vauya kumusoro kuno ndokupfugama. Ari kuuya mberi, musikana mudiki achangobva kuwana kahanzvadzi kake kadiki katsva kumba. Rimwe zuva ndainge ndakangogara hangu, mai Hood vakauya ndokundiudza vakati, hanzvadzi iyi yaienda kuchipatara kunobatsirwa mwana. Mweya mutsvene ukati, enda unovaudza kuti achava mukomana. Paakazvarwa, aive kamukomana kadiki. Zvinoita sokunge vana vadiki mangwanani ano. Vana vadiki vari kubuda kubva mukirasi diki yahanzvadzi Arnold. Vachikumikidza upenyu hwavo. Aritari yose kurudyi rwangu izere nevana vaduku. Zvingave zvakanaka kana tikaimba rwiyo kuaritari kune vamwe vanhu vese vakuru.
Oh, pray and watch.
Ngati kotamisei misoro yedu kwechinguvana kuti tinamatire machinda madikaya. Baba vekudenga, kana kuine ramangwana richauya, kana Jesu akanonoka kwemamwe makore 10 kana 15, ava vachava vakomana nevasikana vachatakura mharidzo ino kuenda kune zvimwe zvizvarwa zvichauya. Pasina kupokana mupfungwa dzangu Ishe, asi kuti mazuva ose upenyu hwavo vacharangarira vachiuya kualtari ino. Uye zvishongo zvinokosha zvidiki Ishe, mwoyo yavo midiki uye yakapfava yanzwa kupomerwa mangwanani ano. Vasina kana kunzwa mharidzo yose, vangobuda mukamuri vachinzwa hanzvadzi yedu Arnold vachitaura, vachifamba ndokupoteredza altari ipano, vachipa upenyu hwavo hudiki kwamuri. Zvino baba, ndichangobva mukupedza kutaura kuti matiri munogara mweya mutsvene, uye mweya mutsvene uyu, kutenda uye nemweya uyu, kunoita zvinhu zvose. Uye ndinotenda kuti nguva ino chaiyo munokanganwira chivi chese chavakaita. Uye ndiri kukukumbirai nekutenda kwese kuri mumwoyo mangu kuti muchachengeta upenyu hwavo hudiki mukufamba vachidzika nenzira. Ngavarege kutsauka kubva panzira. Chokwadi, ichi chinhu chinoshamisa. Mweya wati mangwanani ano tichaona chimwe chinhu chinoshamisa. Mwari, kana muri marega kushanda nevamwe, torai vana vadiki. Kuti mangwanani ano mukudana kualtari, hapana kana munhu mukuru mumwe chete, asi boka rose revana vaduku vauya. Kunyange hazvo yanga iri mharidzo huru yakaoma kunzwisisa kunyange kuvakuru, asi vana vabata mweya wayo. Tinokutendai nekuda kwavo baba. Ndinovapa kwamuri somuranda wenyu semikombe yomusangano uno, nokuti ticharangarira kuti hupo hunogara huripo hwemvura yeupenyu huchaerera navo chero bedzi vachirarama. Dai vava nekutenda zvino mune zviri kuitika, kuti Mwari vavadhonza kubva pachigaro uye vakavatumira kumusoro kuno, ngavave nekutenda muna Mwari ivavo mazuva ose upenyu hwavo. Dai mweya yavo midiki yaunzwa kwamuri muzuva rekufa kwavo, yodzoserwa kumutumbi wavo muzuva rerumuko. Ndevenyu baba, tinovapa kwamuri kubudikidza nezita raJesu. Takakotamisa misoro yedu. Ndichakumbira vana vaduku vose ava vari paaritari vanotenda kuti Jesu ndiye muponesi wenyu, uye ndiye akuudzai kumashure uko muungano kuti muye kumusoro kuno kuzopfugama pasi paaritari iyi. Munotenda here kuti Jesu anokudai uye anoregerera kutadza kwenyu? Ndinoda kuti imi mose musimuke netsoka dzenyu mutarise kumashure kuno kuungano. Iyi ndiyo nzira yaungaudza nayo vanhu kuti unotenda kuti Jesu anokuponesa. Zvino simukai netsoka dzenyu ndizvozvo, uye motarisa kumashure chaiko kuungano. Mose imi vakomana vaduku nevasikana vanoda Jesu, simukai mutarise kumashure kuungano uko. Mumwe nemumwe wenyu, imi vasikana pano muri pamberi, munotenda here? Munoda Jesu here? Vasikana vaduku ava pano munoda Jesu nemweya wenyu wese here? Munodaro here? Munomuda here? Unomuda here mudikani? Simukai pano apa, itai kuti vanhu vazive kuti munoda Jesu. Mwari vakuropafadzei. Zvino ngatitendeukei nenzira iyi uye tiimbire vanhu ava tisati taenda, Jesu anondida, izvi ndinozviziva, Bhaibheri rinondiudza kudaro. Maona, ngatisimudzei maoko edu tichirwimba zvino. Zvakanaka, ngatirwimbei. Zvino isai maoko enyu mudenga, tese pamwe chete. Zvino imi mose dzokororai mushure mangu, ndinotenda kuti Jesu Kristo ndiye mwanakomana waMwari. Nasi ndinomugamuchira semuponesi wangu pachangu. Kubva nhasi zvichienda mberi, ndichamuda uye nekumushumira. Amen. Chokwadi ndichadaro, hama Ben. Baba vekudenga, murume uyu ari kuona vamwe vana vadiki vachiuya kuna Kristu, uye anochema sababa nokuda kwevana vake vadiki. Zvino mweya waunza vadiki ava kualtari, dai mweya mumwe chete iwoyo waponesa vana vake Ishe. Zviitei. tinovapa kwamuri baba muzita rajesu kristu zvinemi vana vadiki muchidzokera kuzvigaro zvenyu ndinoda kuti munhu wose ari mumutsara uyu akwazisane nevana vadiki ava kana kuvababadzira pavanenge vachidzokera imi mose dzokerai kuzvigaro zvenyu nenzira iyi iye regai vanhu vose varipo vangobhabhadzira vadiki uye tinokudai nemwoyo yedu yese muri nhengo dzemutumbi wakristu munongova mauri zvakakwana sezvatiri tose kuimba kwakanaka kwazvo ngatisimudze maoko edu zvino ngatingokwazisanai maoko mumwe nemumwe tichiimba zvino zvino ngatimirei takakotamisa misoro yedu isu tichi rwuridzei hama tedhi zvingori ndine zvikumbiro pano nemahengechefu nezvimwe zvakadaro zvinogona kubva mhiri kwemakungwa bili anga achindiudza kuti vanga vaine mabhutisi madiki kubva kumwana mudiki ari kuengland angada kureba zvakadai kanhu kadiki aka kakaremara kwazvo saka zvino tanga tichifanira kuanamatira iwayo zvakare uye saka amen hama ben zviro kwazvo ndichadaro tichifamba ishe tinoziva kuti dombo rakarohwa riya riri pedyo nesu upo hunogara huripo hwemvura inobva mudombo hunoenda nechechi o mwari wekusingaperi tipfunurai kwatiri mangwanani ano kutenda muna mwari uyu anesu ndinoziva muchazviita sekuwana kwatingaita nyasha nemi dzamunokwanisa kuvimba nesu nako kana mukakupa kwatiri muuwandu tinogona kukushandisa zvisizvo ishe asi kana tikawana nyasha nemi ngazviitike hama yedu yati mumwe munhu akarova mota yavo o mwari tinoziva kuti murume uyu haana mari yekuita zvinhu izvi ndinonamata kuti muunze munhu uyu pasi pekupomerwa kana chimwe chinhu agotendeuka pakuita izvi ouya oti hama ndichagadzirisa mota yenyu ndakazviita batsirai hama ben nevadikani vavo pano muruoko rwangu mune mahengechefu nezvikumbiro vane kutenda muna mwari ivavo mozisi aiva nekutenda muna mwari ivavo zvino akayambuka gungwa dhanieri aiva nekutenda muna mwari ivavo ndokubudiswa mugomba reshumba shadrek misheki naabhedhinego vaiva nekutenda mavari ndokupomhodza moto pauro aiva nekutenda mavari zvino rimwe zuva shumiro dzaiva dzakaoma zvikuru iye pauro asingakwanise kusvika kumunhu wese akabva angotora hengechefu akati ndinotenda kuti mwari vaneni akaisa maoko ake pamusoro pemahengechefu nemaapuroni zvino mweya yetsvina ikabuda kubva pavanhu uye urwere nehosha zvikabva kwavari mwari ndine kutenda muna mwari vamwe chetewo regai zvakaipa zvibve zvirwere hosha nematambudziko dai zvabva ishe ndimi mwari vamwe chete vakataura neni zasi uko mushongo yemoto iya zasi kurwizi ndimi mune mufananidzo wenyu wakarembera pano neni pamadziro munesu ishe munogara muripo shongo yemoto imwe cheteyo uye takaropafadzwa nemvura inobva mudombo mazuva ese patinobatana mumweya zvino muri pano tinoimba nemi ishe tine kutenda mamuri, tinotenda kuti muchatizodza nekutibatsira. Kwete kuitira mbiri yedu Ishe, tinenge taita saMoses zvino paakaita chinhu chisiricho. Tinoda kuita chimwe chinhu kukubatsira Ishe, ndicho chinangwa chemoyo yedu, kukubatsirai kana tichigona kuzviita. Tiratidzei Baba chero chipi chamunoda kuti tiite. Uye zvino pakuita uku kwekutenda, ndinotsiura urwere hunomiriririrwa nemahengechefu aya nezvikumbiro izvi. Muchasiya vanhu. Ndinoziva kuti muchazviita Ishe. Ndinozvitenda mumwoyo mangu kuti muchazviita. Podzai urwere hwese huri pakati pedu mangwanani ano. Ponesai avo vasimudza maoko avo vati vanoda kuya kudombo kumvura. Mwari, dai vava nenyota kwazvo nhasi. Dai pakava neupenyu hune munyu wakavapoteredza kusvikira zvinovaita kuti vave nenyota yaKristu. Zviitei. Ivai nesu manheru ano, Baba. O Mwari, regai ndione kubudikidza nezvikumbiro izvi zviri pamwoyo yevanhu. Kana pasina chinhu pamwoyo yavo zvino Ishe, imi ndipewo chimwe chinhu chekuparidzira kumwoyo yavo manheru ano. Ropafadzai hama nevhuo vedu, nemudzimai wavo, mhuri yavo, chechi yedu duku, matrasti edu, madhikoni edu nengo dzedu, uye nemutumbi wenyu kwese kwese ivai nesu, Baba. Tinoisa izvi mumaoko enyu, muzita raJesu Kristu. Zvino ngatirwimbei chaizvo kwaari chaizvo zvino, maona. Mwoyo yedu yakakotamiswa zvino.